Thank you, Brother.
Sure be really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming
Mazita,
as
Hama.
Long as I'm around here anyway.
Mazita.
Thank you, Brother Williams.
Maita henyu Hama Williams. Bangwanani akanaka la shamwari. Ndiri. Izi. Zemuri kwa Shikarian. Hama Williams na Nanzati Williams. Nevamwe vavo. Bakawanda pano. Bano ziva nezvazvo. Ndakazviona muchiratidzo. Angaita makore maviri kana matatu. Vasati varwara. Uye. Zvakaitika. Zvino gore rakapera. Patakanga tiri pano ndinotenda muna ndira pa convention. Paiva panguva apo mupurisita uya. Zita rake anonzani. Ndakanga mazita rake zvino. Aiva pano. Stanley. Bishop Stanley. Wekereke yekatorike. Munorangarira paakandiunzira Bhaibheri. Munoziva. Uye akati kwandiri. Kwaiva nevakawanda vaiprofita. Mwanasikana wangu wapodzwa. Zvino iye aiziva kuti chiratidzo chakanga chati akanga asiri kuzopora. Aizofa pakati pa 2 na 3 o'clock mangwanani. Munozvirangarira? Saka 2 kana 3 o'clock. Uye handina kukwanisa kutaurira Dinos. Asi ndakataurira amai nini mudzimai wababa vake. Umo mukati mekamuri, mhiri kwenzvimbo ino. Ndakati haasi kuzopora. Mai Shekarieni vakati handiti munhu wese ari kuprofita. Ndikati ndizvozvo hazvo, ndinogona kunge ndakakanganisa pachangu. Asi ndakazvitaura haasi kuzopora. Ndakaudza vakawanda vavo, angaita makore matatu apfuura. Ndakamuona achitiza neupenyu hwake. Zvino akapinda mumubhedha. Zvino akasimudza maoko ake ndokudanidzira kwandiri saizvozvo. Zvino ini handina kana kumbokwanisa kusvika paaive. Uye ndakazomuona achifa. Zvino ndakatarisa uye paiva nechimwe chinhu. Paiva newatch. Zvino iyo ndokuti zvakaita sokunge pakati pa 2 na 3 o'clock. Naizvozvo bishopi akati, saka ndichangotarisa ndigoona kuti zvichaitika sei. Saka zvakazoitika. Tine urombo zvikuru. Ndinonzwa kuti kereke yarasikirwa nemunhu mukuru kwazvo muna hanzvadzi Florence Shekarian. Asi akanga ari muimbi mukuru kwazvo. Akanga ari mudzimai aive akazadzwa nemweya. Ndakanga ndiina amai vake. Amai vake ndivo vaiva mumwe wevandakatanga kuzivana navo kumahombekombe ekumadokero. Apo amai vake pavakapodzwa. Apo ana chiremba vakanga vafenda uye vakazvimba muviri wese. Zvinochi chiremba akanga aripo akataura neni ndokuti zvinoka inge wakanyararisa paunonamata. Usaita ruzha wakawanda. Mudzimai wacho ari kufa. Ndikati hongu changamire. Zvino akati saizvozvo ndokuramba achindiudza. Zvino saka handina kana kumbowana mukana wekuzarura muromo wangu zvachose. Saka akanga ari hama Dimos akandiudza kuti ndipfuurire mberi ndikwire kumusoro tinovaona. Saka ndakaenda mukamuri yepamusoro. Zvino Florence akanga akapfugama pasi. Panguva iyi ari musikana muduku akarurama pachiso. Uye nemamwe zvemadzimai ndokuendako ndokunovanamatira. Uye ndokuzvitaura. Zvino vakanga vakafenda uye ndokuvaudza kuti vakanga vari kuzomuka zvakare. Zvino vakazviita. Makore akati kuti akatevera vakazofa. Uye zvino Mwari vanopindura minyengetero yedu. Uye tinozviziva, tinotenda kuti tose takauya pano nokuda kwaMwari. Uye tinobva nenzira imwe chete. Mumwe nomumwe tose, mumwe nomumwe chapfuura nepasuo iri. Ndicho chikonzero tiri pano mangwanani ano. Takaungana pamwe chete mune Ino Christian Businessmen's Fellowship kuti titaure nezvezvinhu izvi uye nokuzvigadzirira nokuti tinoziva kuti zviri kuzouya zvemazviro kwazvo. Iye zvino hanzvadzi Florence vave mudzimai wechidiki ane makore 42 ekuberekwa. Hama Williams vachangonditaurira uye vaduku kwazvo. Asi ivo vasati vaziva kuti vaiva nechirwere ichi. Handiti ndakaona chiratidzo chavo ndokundiudza nezvemagumo avo. Saka zvaizova saizvozvo. Mwari vanoziva zvose nezvazvo. Uye naivo vachiona Jesu mukamuri ivo vasati vaenda. Hatidi kumunamatira nokuti takazviita kakawanda. Tiri kungoda kutenda Mwari nokuda kweupenyu hwakanga huri pakati pedu hwaitifemera isu tose sahanzvadzi Shekarian. Uye tinoda kunamatira hama Dimos, hanzvadzi Rose. Uye rangarirai vakava nekusangana nezvinhu zvakaomarara kwazvo muupenyu hwavo mune okupedzisira. Vaive baba vavo nehanzvadzi yavo zvino nemune avo makore okupedzisira. Asi uye hongu haisvike nishoma mwedzi 10 nehanzvadzi. Hanzvadzi Edinawo zvakare. Nokudaro, ndinokwanisa kunzwira hama Dimos. Ndaiva nababa, mununa, mudzimai, nemwana, vakaenda vakangosiyana nemazuva mashoma. Saka ndi tinoziva kuti vari kunzwa sei mangwanani ano. Munoziva kana uchinge wamira mushangu idzodzo ndipo paunokwanisa kunzwira. Uye ndini ndazviita pachangu kuregerero. Ndarova kamwe kamuchina zasi kuno pamwe pano neruoko rwangu. Saka ndi ndine urombo ndauita kuti uwedzere ruzha uye ndisiri kureva kudaro. Saka ngatimirei zvino apo patiri. Kana muchikwanisa, kana zviri, ngatikotamisei musoro wedu. Baba vokudenga, taungana pano mangwanani ano kuti tikunamatei, nokukutendai nokurumbidza, nokuda kwekutumira Jesu mudzikinuri wedu, kuti tine tariro mushure mekunge upenyu huno hwapera, tichiona kuti hazvina kunyatsogadzikana kuti tigare pano nguva dzose. Uye baba, kuona zvinhanho zvinosiririsa zvinopindwa nemitumbi ino, tinofara kuti hatisi kuzogara pano nguva dzose. Makagadzira nzira yekupunyuka, kudzika nemumupata werufu. Uye baba, tinokutendai mangwanani ano nekuda kweupenyu hwemumwe akamira nesu zvisingadarike gore rimwe chete achiimba rumbidzo dzenyu, hanzvadzi Florence Shakarian, sekuvaziva kwatanga tichiita. Uye makatiudza kare kare, kunyange makore akawanda, kuti izvi zvakanga zviri kuzoitika, kuti zvisazonyanya kutivhundutsa. Uye tinoziva kuti zvamunotaura ichokwadi. Uye zveshoko renyu rinoti munhu akabarwa nemukadzi azere nemazuva mashoma uye azere nematambudziko. Tinoziva kuti izvozvo ichokwadiwo zvakare, Ishe. Tinoziva kuti tose tinofanira kuuya tichidzika nemumupata iwoyo. Saka tinokutendai nekuda kweupenyu hwake hwaakava nahwo pano pasi, uye tichitenda nokutenda kuti iye zvino mangwanani ano apfuura kubva muimba ino yeurwere inonzwisa urombo achipinda mumutumbi wakabwinyiswa usingafi wakarwara. Uye nematarenda ake okuimba, uye neinzwi raaiva naro, uye nemweya wake uri muupfumi hwenyasha muna Kristu. Dai aikwanisa kudzoka mangwanani ano, haaitombozviita zvachose. Aitozofanira kupfuura nemune zvose izvi zvakare, zvokuti pari zvino zvapera. Ari pamwe chete naamai vake nababa vake, vadana mwana wavo kumusha. Saka tinokutendai. Tinodawo kunamatira kunyaradzwa kune wedu hama Shikarieni, hama yedu yakakosha inodikanwa, chiziva upenyu hwavararama nekutambudzwa kwavari kupfuura nemakuri mazuva ano okupedzisera. Uye nezvavari tichivaona vachikwegura uye vhudzi ravo richipera nemapendekete avo achikombama, uye zvakadaro vachiedza kuramba vagere mumunda achibatira Mwari. Mwari, vapewo simba nhasi. Tinonamata Mwari kuti muchazviita. Kune vose vari kusuwa nokuda kwekuenda kwake, tinonamatira mumwe nomumwe wavo. Uye itai kuti isu, Ishe, patiri kufunga pamusoro peizvi, tichirangarira kuti nesuwo tichafanira kuenda rimwe zuva. Apo takagara pamwe chete pano muupo hwaIshe Jesu, tinokumbira kuti mugozviunza zviri zvitsva kundangariro dzedu, uye tigozvinzvera tingati kana kuongorora mamiriro eupenyu hwedu pachedu, kuti tiri pasi peropa nemukutenda. Zviitei, Ishe. Iye zvino pandiri kuedza pasi pemamiriro ezvinhu aya kuunza mhari dzoduku kuvanhu, nhasi ndinonamata kuti muchandibatsira, Ishe. Ndisimbiseiwo nokuti ndinorida, Ishe. Uye ndinonamata kuti mucharipa. Uye dai pakangotaurwa chimwe chinhu chinongokukudzai. Kana paine aripo pasi peruzha weinzwi redu mangwanani ano asina kugadzirira kusangana nenguva iri pamberi pavo, dai ino yava nguva yacho pavanozvipira kune uyo akati ndini nzira, upenyu, zvokwadi, kunyange Ishe wedu Jesu Kristu, nokuti tazvikumbira nemuzita rake. Ameni. Mungagara henyu pasi. Hama iri pano inoda kuziva kana munhu wese ari kugona kunzwa zvakanaka. Akabatidza mamikrofoni maviri. Zvakanaka here? Muri kunzwa here? Simudzai maoko enyu kana muchikwanisa. Muri kunzwa here? Simudzai maoko enyu. Zvakanaka. Ndine urombo kuti hatina nzvimbo yekugara yemunhu wese mangwanani ano. Uye tinovimba kuti handisi kuzogara kumusoro kuno kwenguva yakarebesa. Yakangokwana zvingangoita kuti zvichida zvigotiunzira kuverengwa kweshoko raMwari kuti Ishe Mwari vacharemekedza shoko ravo riri kuverengwa uye vachatipa nyasha dzavo kuti tigovashumira kubudikidza nadzo. Zvino ndaudzwa naBilly Cole mangwanani ano kuti zvinogona kukwanisika kuti tichange tichitaura musi wesvondo unotevera paGrantway Assembly of God kuTucson. Kana paine munhu pano anobva kuTucson, ndinogona kutadza kukuona svondo rino ndichange ndiri paGrantway Assembly of God musi wesvondo unotevera. Saka zvino tichangobva mukudzoka kubva kumusoro kumabvazuva uye ndakaita sokuzvinetesa zvishoma nekudyisa nemutsa wakawandisa wevanhu vezasi kumakomo. Zvino ndakarwara, saka handina kumbonzwa zvakanaka svondo rino. Saka ndinamatirewo uye mati kudini. Amakao Williams vanika kusetsa uye ndinofunga kuti tinozvida iye zvino. Vati mbiti dzakawandisa. Handizive hangu nezvazvo amakao, asi tsindi dzakawanda. Saka kana ungada kunamatira mumwe munhu mangwanani ano, ko ini zviro kwazvo ndingazvifariri kana ukava mimwe yeminamato wako kuitira ini, nokuti ndinouda. Zvino tinoda kukurumidza kupinda mushoko, uye handidi kukuchengetai pano kwenguva yakarebesa, nokuti ndinotenda kuti pane mubatanidzwa wemafoni munyika yose pane izvi mangwanani ano, unoenda nzira yose kubva kumahombekombe kumadokero kusvika kumahombekombe kumabvazuva, kubva kuchamhembe nekumaodzanyemba. Dzakawanda, ungano dzakawanda dzine chirongwa ichi sekuchiwana kwamakaita imi mose pano kubva kutabhanakeri. Yakabatanidzwawo zvakare muPhoenix neuko kwese kunenge kuine shumiro. Inonyatsouya mukati. Zvino vanoungana mumachechi nemudzimba nezvimwe zvakadaro kubudikidza nesaisai rakaisvonaka. Vanoti ritori nani pane nhepfenyuro ndiwo mubatanidzwa wenhare. Vanoisa chinogamuchira kana microphone kana chero zvachingava mukamuri. Zvino vamwe, mudzimai wangu akati achisimbiswa kubva kuIndiana svondo rapfuura zasi kuTucson, zvakanga zvakangofanana sokunge ndainge ndakamira mukamuri imomo. Saka tinonamata kuti Mwari agoropafadza avo vose vari kunze pafoni mangwanani ano, chero kwese kwavari. Kumusoro kuNew York iye zvino kunenge kuri masikati uye inguva dzakasiyana parinofamba nemunyika yose. Zvino umo mubhuku ravaRoma chitsauko 12 uye ndima 1 ne2 tinoda kuverenga gwaro iri. Naizvozvo ndinokukumbirai zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise muviri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwemwoyo. Musaenzaniswa nenyika ino, asi mushandurwe murangariro wenyu kuchivandudzwa kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kwakakwana, kwakanaka, kunogamuchirwa, kwakakwana. Zvino kana Ishe vachitendera, ndinoda kutora chidzidzo changu chemangwanani ano chokuti simba raMwari rokushandura kuti imi musaenzaniswa nenyika ino, asi ivai mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa. Zvino uye kuti muidze muzive uku kuda kwaMwari kwakanaka, kwakakwana nokunogamuchirwa. Chidzidzo chakare chinozivikanwa icho vafudzi venyu vakawanda vakachishandisa zvichidzika munguva yenyu, chagara chichishandiswa kubvira pachakanyorwa. Asi zvakadaro, chimwe chinhu pamusoro peshoko raMwari harichemberi, nokuti ndiMwari, harichemberi. Nemuchizvarwa choga choga zvino zvingangosvika angaita mazana makumi maviri nemaseri emakore kana kudarika, shoko rino raMwari rakaverengwa nevanhu maprisita nevakadaro, uye harimbochemberi. Ndanga ndiri kuriverenga pachangu kwemakore angaita makumi matatu nemashanu, uye nguva dzose pandinoriverenga ndinowana chimwe chinhu chitsva chandakambopotsa kuona panguva yekutanga. nokuti rakafemerwa ndimwari ari muchinhano chetsamba. Munoona, ipfungwa dzamwari dziri kutaura, zvino ndokuiswa pabepa. Kazhinji munhu anoti, saka zvino munhu ndiye akanyora Bhaibheri rino. Kwete, Bhaibheri rinoti pachezvaro kuti Mwari ndiye akanyora Bhaibheri, iro ishoko raMwari. Harife rakakundika. Jesu akati, matenga nenyika zvichakundika, zvichapfuura, asi shoko rangu harife rakakundika. Uye harikwanisi kukundika, uye riri Mwari, nokuti iro chikamu chake. Zvino nokuda kwekuti iwe uri mwanakomana nemwanasikana wake, uri chikamu chacho, uye zvinokuita chikamu chake. Saka ndicho chikonzero tichiuya kuzoyanana pamwe chete pashoko raMwari. Zvino shoko iri rokuti kushandurwa, ndakaritarisa mudura mazwi nezuro. Apo ndakapotsa ndakanganwa nguva dzandaifanira kunge ndiri pano, pandakanga ndiri kutsvaga chidzidzo. Zvino ndakawana shoko iri, kana chidzidzo waro, gwaro. Zvino mudura mazwi rinotaura kuti chimwe chinhu chashandurwa. Kunenge kuri kushandurwa, kushandurwa, kugadzirwa zvakasiyana nezvachaimbova. Chakange unhu hwacho hwese zvinenge zvashandurwa machiri, kushandura. Uye ndinofunga mangwanani ano muna Genesi 1, nyika ino yakanga isina chimiro uye isina chinhu, uye rima raive pamusoro penyika, hapana kunze kwenyonga nyonga izere. Zvino nyika ino payaiva muchinhano ichocho, mweya waMwari wakafamba pamusoro pemvura. Zvino mufananidzo wacho wose wakashandurwa kubva munyonga nyonga izere kuva bindu reEdheni. Ndiro simba raMwari rokushandura, rinogona kutora chimwe chinhu chisina basa uye robva ragadzira chimwe chinhu chinoshamisa kubva pachiri. Simba raMwari rokushandura. Uye tinonzwisisa kuti nokuverenga magwaro kuti Mwari vakatora zviuru zvitanhatu zvemakore vachiita gadziriro iyi yeEdheni iyi. Zvino vanogona kunge vasina kutora nguva yakareba zvakadaro, asi kufungidzira uye nokuzvitora kubva mugwaro parakati zuva rimwe chete kuna Mwari chiuru chemakore pano panyika, ndokunge kana Mwari vari vanoverenga nguva. Zvino toti aive makore zviuru zvitanhatu avaiva nawo achigadzira nyika, uye vakanga vadyara panyika mbeu yose yakanaka. Ndipo apo zvinhu zvose zvakanga zvakakwana. Ndinofunga kazhinji kunyange vatsoropodzi pavanotanga kuverenga bhuku raGenesi, vanotanga kuritsoropodza nokuti zvinoita sokunge rinoramba richizvidzokorora kana kuti rinokukandira kuno neuko. Asi kana tikangocherechedza kwechinguvana tisati tapinda muchidzidzo chedu chokuti Mozisi akaona chiratidzo uye Mwari vakataura naye. Mwari vakataura naMozisi chiso nechiso, muromo kunzeve. Zvino havana kumbotaura nemumwe munhu zvakadaro sezvavakaita naMozisi. Zvino Mozisi aiva mukuru, mumwe wavaprofita vakurusa, aiva mufananidzo waKristu. Uye zvino Mwari vanogona kutaura, vane inzwi rakanzwikwa. Mwari vanogona kutaura uye vanogona kunyora. Mwari vakanyora mitemo ine gumi nemunwe wavo pachavo. Vakanyora pamadziro eBhabhironi kamwe nemunwe wavo. Vakakotama pasi ndokunyora mujecha pane imwe nguva nemunwe wavo. Mwari vanogona kutaura. Mwari vanogona kuverenga. Mwari vanogona kunyora. Mwari ndivo chitubu chenyasha dzose nesimba, uye cheuchenjeri hwese hwaMwari zviri muna Mwari. Saka nokudaro tichiziva kuti ndiye musiki oga aripo, hapana mumwe musiki kunze kwaMwari. Satani haakwanise kusika zvachose, anongocheyamisa izvo zvakasikwa, asi Mwari ndiye musiki oga. Saka vakasika neshoko ravo, vakatumira shoko ravo. Saka mbeu dzose dzavakanga vaisa panyika, vakaumba mbeu idzi neshoko ravo pachavo, nokuti pakanga pasina chimwe chinhuzve chaigona kunge chakagadziriswa mbeu. Vakanga vadziisa uye dzakanga dziri pasi pemvura, Vakangoti ngakuve neidzi uye ngakuve neidzo. Zvino tinoona kuti kazhinji zvinoita sekunge Bhaibheri riri kudzokorora kana kutaura chimwe chinhu pane zvarinenge risiri kureva. Semuenzaniso, muna Genesis 1 tinoona kuti Mwari vakasika munhu nomufananidzo wavo pachavo. Mumufananidzo waMwari vakamusika, murume nemukadzi akavasika. Uye zvadaro vanoenderera mberi, uye zvinhu zvakawanda zvakaitika panyika. Zvadaro tinozoona kuti pakanga pasina munhu wokurima ivhu, zvino Mwari vakasika munhu kubva muguruva renyika. Uyu aiva munhu akasiyana. Zvino vakafemera mweya woupenyu maari, zvino ndokuva mweya unorarama. Munhu wekutanga akanga ari mumufananidzo waMwari unova mweya. Johani 4 inoti Mwari mweya, uye avo vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. Asi Mwari mweya, uye munhu wekutanga wavakasika aiva munhu wemweya, aiva muchimiro nomufananidzo waMwari. Zvino vakaisa munhu uyu munyama, zvino munhu ndokuwa. Saka zvadaro Mwari vakadzika pasi, zvino ndokuva muchimiro chemunhu kuti vazodzikinura munhu uyu akawa. Ndiyo nyaya chaiyo yeevhangeri pakuona kwangu. Zvino Mwari zviuru zvitanhatu zvemakore vakanga vadyara mbeu dzose idzi dzakanaka, kana kuti vakanga vataura shoko ravo. Zvichaitika nenzira iyi, uyu muti uchavapo, uyu uchavapo. Zvinhu zvose zvakanga zvakakwana, zvakanga zvakangonaka. Zvino vakarayira imwe neimwe yembeu idzi kuti dzivepo, dzozozvishandura pachezvadzo kuva chinhu chinomera chemhando yeupenyu wakataurwa machiri neshoko kuti izove. Kana waive muti wemuoki, waizobereka maoki. Kana wainge uri muchindwe, waizobereka machindwe. Nokuti musiki mukuru akanga achangobva mukutuma shoko rake, mbeu yeshoko yakanga iripo, mbeu chaiyo isati yatomboumbwa. Zvino shoko rakaumba mbeu. Munoona, vakagadzira nyika nezvinhu zvisingaoneki. Munoona, vakagadzira nyika neshoko ravo. Mwari vakataura zvinhu zvose kuti zvivepo. Uye nokuti ndiMwari musiki achitaura zvinhu zvose kuti zvivepo, yaifanira kunge yaiva nyika yakakwana, yaive nzvimbo yakanaka kwazvo, raive paradhiso chairo remazviro kwazvo pano panyika. Zvino, sezvo nzvimbo yose inofanira kuva nemuzinda pane imwe nzvimbo. Konvenisheni ino ine muzinda, uye chapta ino ine muzinda, uye kereke ine muzinda, uye Mwari vane muzinda. Uye saka nzvimbo huru iyi, nyika ino yatigere mairi, ine muzinda. Uye saka Eden guru iri raiva nemuzinda. Zvino muzinda waro wakanga uri mubindu reEdeni, kana kuti muEdeni, kumabvazuva kwebindu. Zvino Mwari vakaisa pamusoro pazvo kuti atonge zvisikwa zvake zvikuru pano panyika, mwanakomana wake nemwenga wemwanakomana wake, Adama naEva. Mwari ndivo vaiva baba vaAdama. Adama akanga ari mwanakomana waMwari maererano nemagwaro. Akanga ari mwanakomana waMwari. Uye Mwari vakamugadzirira mubatsiri kubva mumutumbi wake iye, zvichida mbabvu yakabva pamusoro pemwoyo wake, kuitira kuti agozova pedyo naye. Uye ndokumugadzirira mubatsiri akamufanira. Zviro kwazvo akanga asati ave mudzimai wake ipapo, sezvazvaive asati ave munhu. Akanga achangobva mukuzvitaura. Zvino ipapo ndipo pakauya dambudziko. Satani akamuwana Adamu asati azviita. Saka raingova shoko ravo ravakanga vataura. Ndinoti handisi kuda kupedza nguva yakawandisa pazviri, asi vamwe venyu vangazovhiringidzwa zvishoma, kunyanya vamwe vanhu vari kumusoro uko kumaodzanyemba. Vanoita sokunge vanoona izvi zvichitivhiringidzei zvishoma pamharidzo yandakawana kubva kuna Mwari nhasi uno ichienda kuvanhu, iyo iri pamusoro pembeu yenyoka. Zvino ndiri kuzoenda kumba ishe vachitendera rimwe ramazuva ano kuJeffersonville. Ndiri kuda mharidzo yemaawa anenge matanhatu uye ndigonyatsozvitwasanudza, munoona. Saka ndichazviisa muchimiro chokuti mugoziva zvatiri kutaura nezvazvo. Uye izvanzi naJehovha, zvingori zvechokwadi sezvazvaiva pazvakaona hanzvadzi yedu Florence isati yaenda makore akawanda. Munoona, ichocho ichokwadi. Uye zvino isu pamwe hazvina kunzwisiswa. Kana mumwe munhu akauya kwandiri uye chinhu chinopesana, ndinoita sokusachinzwisisawo pachangu. Handingadi kutsoropodza zvinotaurwa nemumwe munhu. Hatifaniri kutsoropodzana. Handina mhosva yekuita zvakadaro. Ndinotenda Ishe. Ndakatsoropodza chivi nekusatenda, asi kwete munhu pachake. Munoona, handi didaro. Tiri hama nehanzvadzi vari kushingaira. Tiri kudzika kuenda kwakasvikwa nehanzvadzi Florence neZuro mangwanani. Munoona, ivo isu tose tinofanira kuuya nenzira iyoyo. Uye hachisi chinangwa changu kuedza kutsoropodza imwe hama kana imwe hanzvadzi uyo anenge asiri kuwirirana newe. Kwete, ngazvive kure neni kuita zvakadaro. Handifungi kuti unombofamba kawana tepi iyo pandakambotaura zita remumwe munhu, zvokuti ndakazvinzwa nguva dzakawanda kuti munhu wacho akakanganisa, asi zviri pakati pavo naMwari. Asi icho chakaipa chakaita sechivine. Uye kusanzwisisana pane dzimwe nguva hachitombori chivi, kungori kusanzwisisana kwevanhu. Uye ndinofunga kuti mumwe nemumwe wedu ane kodzero yekuzvitaurira sokunzwisisa kwedu. Zvino musiki mukuru uyu akanga aisa mwanakomana wake akasikwa. Zvino Adhamu ndiye aiva mwanakomana wake wokutanga akasikwa. Jesu akanga ari mwanakomana wake akazvarwa ari oga. Munoona, akazvarwa nomudzimai. Asi Adhamu akanyatsobva chaimo muruoko rwaMwari mukusikwa. Zvino muzinda uyo mwanakomana wake nemwenga nemwanakomana wake vari pamusoro pezvose. Zvairatidzika kuva zvakanyatsokwana. Paiva nemurume mukuru wezvose izvozvo, mwanakomana wake pachake nemwenga wake. Uye mbeu yose yakanga yakakwana, nechindwe nemioke nesora neshiri nemhuka. Uye zvinhu zvose zvakanga zviri muurongwa hwakakwana nemurayiro waMwari. Usashandure hunhu hwako. Kubereka zvemhando yayo, mbeu yose muoki, usambofa wakatsveyamiswa kuti uve muti wemupopo. Maona, muchindwe usatsveyamiswe kuva chimwe chinhu, asi mbeu yoga yoga ive yerudzi rwayo. Uye vakanga vazvitarisa nemunguva, zvino vakanga vataura shoko, uye simba ravo rokusika rakanga raumba zvinhu zvose izvi zvakauya. Uye kunyange murume nemudzimai, zvino vakanga vari vatongi, nokuti vakanga vari pamusoro pemwamwe marudzi ose. Zvino vakavaisawo zvakare pasi pechengetedzo yechinhu chimwe chete pavakaisa miti, mhuka nezvimwe zvakadaro. Shoko ravo, havafaniri nenzira ipi zvayo kutyora shoko iroro. Vanofanira kugara ipapo. Musambofamba makabvisa chimwe chinhu kubva pariri kana kuwedzera chimwe chinhu kwariri. Munofanira kurarama neshoko irori. Uye dai zvisikwa izvi zvakaramba zvichirarama zvakadaro, hanzvadzi Shakarian havaifanirwa kunge vaenda mangwanani ano. Dai zvainge zvakaramba zvakadaro, upfumi hukuru hwaMwari ndeizvo zvatinotenda kuti ndiko kwatiri kudzokera. Tiri kudzokera panzvimbo chaipo, nzvimbo iyoyo, apo pamangwanani echinomwe, apo Mwari vakatarisa pamusoro pazvo zvose. Zvino ndokuti zvakanaka, ndiri kufadzwa nazvo hongu, ndiri kufara kuti ndakazviita. Uye zvose zviri kufamba zvakanaka. Uye ndaisa ruvimbo mumwanakomana wangu pamwe nemudzimai wake kuti vachazova ndichazovaita musoro wezvose hazvo, kuti vazozvitarira zvose uye nokuona kuti zvakanaka, kuti chinhu chose chichabereka zvemhando yacho. Zvino ane simba rokuzviita. Mwari zvadaro vakati, saka kana zvose zvakaisvonaka uye hazvikwanise kuva chimwe chinhu zvakare, nokuti chishuwo changu pachangu ndiyo nzira yandiri kuzvida kuti zvive. Uye ndazvitaura nenzira iyoyo, uye mashoko angu azvimunze nenzira chaiyo yandanga ndichizvida. Zvino hezvokaizvo zvose zvakanaka. Saka Bhaibheri rakati Mwari vakazorora nezuva rechinomwe kubva kumabasa avo ose. Zvinhu zvose zviri muurongwa kuti zvibereke zverudzi rwazvo. Zvino rangarirai kubereka. Pavakaisa mbeu muvhu, mbeu inokwanisa bedzi kumera nesimba reupenyu huri mairi, kuishandura kubva kuva mbeu kuva chinhu chinomera kana chero zvayainge iri, simba rake rekushandura. Zvino Mwari vakaisa mbeu imomo iine zvikwaniso zvokuti igova zvavakataura kuti yaizova. Uye chero bedzi ikaramba iri murudzi rwayo chairwo, inozova chaizvo izvo Mwari zvavakatiya izova. Yaitofanira kuve saizvozvo nekuti vakaigadzira zvakadaro uye ndokugadzira gwara kuti chero chipi hacho chinogara mugwara ravo mumutsara wavo weshoko chinotofanirwa kuzobereka chaizvo zvakafanana nezvakataurwa neshoko ravo kuti ndizvo zvachaizoita. Hachikwanise kubva ipapo chiri kufambiswa nemazvo chaimo. Saka nezvinhu zvose zviri pautariri hwemwanakomana wavo pachavo kuti zvaizova saizvozvo, zvino Mwari ndokuti zvose zvakanaka. Saka ndave kuzorora. Zvino imwe neimwe yembeu idzi ine simba mairi kuti izvishandure kuva mhando yechisikwa chandinoda kuti ive. Ndizvo zvainofanira kuva, nokuti ndapa kumbeu yose simba rokushanduka kuti izviite pache zvayo mune zvikwaniso zvayo zvino kuti izviite izvo chaizvo zvandinoda kuti ive. Mwari havana kumbobvira vashanduka, vangori zvimwe chetezvo nhasi sezvavaingova kareko. Mwari vatsunga kuita chimwe chinhu, vachazviita. Hapana chiri kuzovamisa, vachazviita. Zvino mushure mekunge zvose zvakanyatsonaka uye zviri muurongwa, Mwari vakanzwa kugutsikana zvino kuti izvi zvose zvichange zvakanaka. Uye zvino pavakazviita, zvino kwakauya muvengi. Ndiri kuzo, Mwari vakapa simba rokushandura. Zvino ndichadana muchinda uyu ane simba kwete rekusika zvakare, asi ndiri aiva nesimba rekutsveyamisa, kwete kushandura, asi kutsveyamisa. Zvino chinhu chose chakatsveyamiswa chakabviswa pachinhano chacho chepakutanga. Pane chimwe chinhu chinenge chakakanganisika pachiri. Makore akati kuti akapfuura pakupatirora, ndakanga ndichikwira ndichipfuura nemuminda yechibage. Ndinofunga pakanga paine bazi rakanga rakwachurwa nemhepo kubva pamuti, zvino rakanga radonhera pamusoro pedzinde rechibage. Zvino dzinde iri rakanga riri kuedza nepose paraikwanisa kuti risimuke rakatwasuka mudenga sezvaraifanira kunge riri, asi rakanga rakatsveyamiswa nokuti chimwe chinhu chakanga chaitika. Zvino chimuti chakanga chiri pamusoro paro. Zvino tinowana kamwe kasora kemusango kanotandavara semunyemba kari mumunda. Ako vazhinji venyu varume pano uye pamwe nevamwe venyu madzimai, kana muchibva kuKentucky, madzimai anoshandisa badza ikoko semurume. Vanoenda kumunda nebadza ratinotiriya mutsipa wedhadha, zvino votema zvisora izvi. Nokuti kana mukasabvisa zvisora izvi, chibage pachinenge chiri mumutsara sezvizvi, zvino chisora ichi chinosveverera chobata zvakasimba chibage ichi. Chinozvimoneredza zvishoma nezvishoma zviri nyore kwazvo, zvine mano zvokuti unototadza kuona kuti chiri kuzvimoneredza. Zvino pakupedzisera chinosimba, choramba chichiwedzera kusimba. Zvino chokakata chibage chiya kusvikira chamonyoroka. Chinochidhonzera kwachiri, chochimoneredza padzinde racho, chichichitsveyamisa kubva kune zvachaive kuva chimwewo chinhu. Asi zvakadaro chibage, asi chibage chatsveyamiswa. Uye tichiri tose mumufananidzo waMwari. Asi vamwe vakatsveyamiswa sevanakomana vaMwari, vanofamba zvinopesana neshoko ravo uye nekunzira iyo yavakatiita uye ndokutipa kuti tifambe mairi. Pakaiswa chimwe chinhu, nyika inotimonyorotsa kubva munzira, dzotidhonzera pedyo naiyo uye kure kubva pamutsara wakatwasuka, wakatetepa, wavakatidyarira mauri kuti tive vanakomana nevanasikana vaMwari. Chivi chaita chinhu chakaipa ichi kuvanakomana nevanasikana vaMwari. Mutsveyamisi, ndinoziva kuti izvi zvinoita sezvisinganzwisisike kuzvitaura nenzira iyi, kutsveyamisa, asi ndizvo zvaaiva. Akatsveyamisa kana kuti akamonyorotsa. Kumonyorotsa zvinoreva kushandurwa zvachose kuitwa chimwe chinhu chakasiyana. Zvino kutsveyamisa chinhu chimwe chete, kuti chakaunzwa zvino ndokutsveyamiswa zvino nokugadzirwa neimwe nzira. Kunyange zvakadaro ichingori mbeu imwe chete, asi yatsveyamiswa. Zvino tinoona kuti mutsveyamisi uyu akawana nguva imwe cheteyo yekutsveyamisa seyakava naMwari yokushandura. Zvino akadyara mbeu yake kana kuti haana kumbodyara mbeu yake iye mubindu reEden kubvira panguva iyoyo akava nezviuru zvitanhatu zvemakore zvekucheyamisa mbeu yaMwari shoko raMwari kuicheyamisa kuiita chimwe chinhu chakasiyana apo iye nguva yokutanga Eva paakamuteerera zvino ndokungozviwanira kachirevo kaduku rangarirai kutanga Satani akataura gwaro riya zvakanyatsojeka kwazvo Mwari vakataura here kuti hamufaniri kudya chero muti uri mubindu reEden maona hamusi kuzodya chero muti hawo uye rangarirai zvino Eva akati hongu tinokwanisa kudya kubva pamuti wese asi muti uri pakati pebindu hatifaniri kana kutomboubata zvino mutarisei mumharidzo yake akanyatsomonyorotsa shoko iroro shomanani mukutaura Eva akati nokuti Mwari vakataura kuti kana tikazviita zuva iroro tinofa akati oh zviro kwazvo haufi munoona akanga ari murume akati iwe chiita izvi zvino uye imi muri vanhu vanenge vasingazive imi zviro kwazvo hamuzive zvinhu zvose asi kana mukangodya uyu zvino munowana uchenjeri munowana zivo munoziva chakanaka nechakaipa uye mova savana Mwari imi kana mukangogamuchira uchenjeri uhu kwandinahwo ndinoziva asi imi hamuzive zvingori zvakanaka kuva neuchenjeri asi kana uchenjeri huchipesana kana uchenjeri husiri uchenjeri chaihwo hunobva kuna Mwari uchenjeri hwaMwari zvino wova uchenjeri hwepanyama handina basa kuti tine sainzi yakawanda zvakadini uye chingave chipi zvacho kana dzidzo ndezvadhiabhore ndichazviratidza kwamuri ishe vachitendera mumaminitsi mashoma ndezvadhiabhore budiriro yeungwaru ndeyadhiabhore ndichangobva mukupedza kuparidza pamusoro pazvo tsika dzose panyika simba rose resainzi nezvimwe zvose ndezvadhiabhore ievhangeri yake yaakaparidza yezivo mubindu reEden zvino akatora zivo iyi zivo yakacheyamiswa inopesana neshoko nekuda nezano raMwari uye zvino akava nezviuru zvitanhatu zvemakore kuti aite chaizvo izvo zvakaitwa naMwari kungoti ari maitiro akacheyama uye ndokutora nguva yakafanana kuti aunze Eden rake iye zvino ane Eden rake pano pasi uye rakazadzwa neuchenjeri zivo ndiro rakanga riri evhangeri rake pakutanga zivo uchenjeri sainzi hapana apo Mwari vakambobatirana nezvakadaro uye ndinoda kuti mutarise kwechinguvana akaita izvi uye nokuti akanga ari munhu weuchenjeri hwepanyika zvino zvakaoma kutaura izvi zvakaoma kwazvo nokuti kana uchitaura nevanhu vane manzwiro mamwe chete andinoita uye nenzira iyo yandange ndiri kwemakore akawanda asi kubvira kuzarurwa kwezvisimbiso zvinomwe zviya zvengirozi kuseri kwegomo uko iri rava bhuku idzva zvinhu zvanga zvakavanzwa zviri kuzarurwa sekuvimbisa kwakaita Mwari muna zvakazarurwa 10 vaizozviita uye ndisu vanhu vane mukana wakanaka avo vakasarudzwa naMwari vepanyika kuitira kuti tigoona nokunzwisisa zvinhu izvi zvisiri ngano pfungwa yemunhu yepanyama yaari kuedza kuumbiridza ishoko raMwari rakaratidzwa rakasimbiswa kuti ndiro chairo kuratidzwa kwete nesainzi asi naMwari kuti ndere chokwadi Mwari sokutaura kwandakamboita mumharidzo Mwari havadi mumwe munhu kuti adudzire shoko ravo ivo vanozvidudzirira pachavo vakati zvichaitika zvino zvinoitika ndizvo va vanozvisimbisa ndizvo zvinozvidudzira makore mashoma apfuura apo isu vanhu vepentecost apo mamwe makereke akatiudza kuti takange tava kupenga isu hazvaibvira mweya mutsvene waiva chinhu chakapfuura asi tinoona kuti vimbiso yaMwari yaiva yekuna ani naani anoda uye zvino tinoziva zvakasiyana munoona uye zvingori zvishoma nezvishoma chinhu ichi chakazaruka uye zvino vakavimbisa kuti zvakavanzika zvakanga zvakavanzwa mune ayo mazera ayo ose ekereke zvaizozarurwa panguva yokuguma uye vanotiita kuti tizive zvino tiri panguva yokuguma tave pano zvino. Zvino Satani ndiye muvambi webudiriro yeungwaru, ndiye muvambi wesainzi, ndiye muvambi wedzidzo. Unoti ichokwadi here? Zvakanaka, ngativerengei mushoko raMwari zvino, Genesis 4, uye ngatidzokerei kumashure uye tigoona kuchinguvana. Ndinoziva kuti ndinogona kunge kana ndikatora nguva yakarebesa, hama Carl zvichida vachanditaurira. Asi Genesis chitsauko 4 uye nendima 16 inoenda mberi kuti taurira pano pakutanga zvakaitwa naMwari kuitira kuti aise chituko pamurume nepamudzimai uye nezvose zvavainge vari kuzoita. Zvino kwete chituko pavari, asi kuvaudza zvakanga zvichazoitika, uye ndokutuka ivhu nokuda kwaAdhama. Uye tinoona kuti pano zvino kuti Eva akava nemapatya, zvino mumwe wavo akanga ari waSatani uye mumwe wacho akanga ari waMwari. Zvino unoti, oh, kwete, kwete, zvino hama Branham, chingomira zvishoma. Ndiwanire gwaro rimwe chete, chero papi zvapo, rinotaura kuti Kaini akanga ari mwanakomana waAdhama. Ini ndichakuratidza muro gwaro parinoti, Kaini akanga ari uyo akaipa, kwete Adhama. Zvino cherechedzai pano paakabata pamuviri, tinotangira pachitsauko 4 kutanga. Zvino Adhamu akaziva mukadzi wake, iye ndokutora mimba, akapona Kaini akati, ndawana, iye akati, zvino ndawana mwanakomana ndichibatsirwa naJehovha. Saka zvaifanira kudaro kunyange dai chainge chiri chifeve kana chimwewo, aitofanira kubva kuna Mwari. Munoona, nokuti iyoyo imbeu yavo, murayiro wembeu yavo, inofanira kubereka kunyange iri mbeu yakatsveyamiswa, yakamonyorotswa kana chero zvaingava, inofanira kubereka zvakadaro, murayiro wavo. Akaponazve mununʼuna wake Abheri, haana zvakare kumuziva. Adhama akaziva mudzimai wake, zvino ndokubereka Kaini, uyewozve ndokubereka Abheri mapatya. Satani akanga ainaye mangwanani iwayo, Adhama masikati acho. Makaona gakava guru mupepa kuno, ndinotenda mutusoni zvino, remudzimai uya akabara mwana wechitema nemwana wechichena panguva imwe chete. Akararama nemurume wake mangwanani iwayo nemumwe murume masikati acho. Zvino murume akanga ari kuzochengeta muchena akati akanga ari kuzochengeta mwana wake, asi munhu mutema akanga achifanirwa kuchengeta wake. Maona, ndinozviziva mukuberekesa imbwa nezvimwe zvakadaro, zviro kwazvo zvinoitika kana zvakasiyana nemaawa mashoma. Izvi zvinozviratidza, zvinokuratidza kwakabva budiriro yeungwaru. Zvino ngativerengei Genesis nechepano muchitsauko 4 chaGenesis zvakare, uye tione kuti ndepapi ndima 16. Ipapo Kaini akabva pamberi paMwari akandogara panyika yenodhi kumabvazuva eEdheni. Kaini akaziva mukadzi wake, akatora mimba, akapona Enoki, akavaka guta, akatumidza guta zita remwanakomana wake Enoki. Budiriro yeungwaru yakatanga. Chiremba Schofield muno mubhaibheri rangu reSchofield rinoti budiriro yeungwaru yekutanga. Cherechedzai, zvino akazobara vanakomana, vakagadzira maogani nemumhanzi. Akatevera akabara vanakomana, zvino ndokutanga kuita zvimwewo zvinhu, zvishamiso, kuvaka maguta nezviridzwa zvendarira nezvimwe zvose zvakasiyana-siyana. Munoona, ndizvo zvaakaita. Ikava budiriro yeungwaru yokutanga, yakanga iri yekwaKaini. Akaita chinhu chimwe chete zvichidzika nemumazera ose. Zvino ngatisvike ipapo nendima 25 uye mugona kuti chii chakatevera. Adhama akaziva zvemukadzi wake, zvino akabereka mwanakomana akamutumidza zita rinonzi Seti, nokuti wakati Mwari wandipa mumwe mwana pachigaro chaAbheri uyo zvakaurayiwa naKaini. Uye Seti naSeti wakaberekerwa mwanakomana akamutumidza zita rinoti Enoshi. Zvino nenguva iyoyo vanhu vakatanga kudana zita raJehovha kubva kudivi raSeti kwete vekudivi rekwaKaini. Munoona, unyanjere hukuru watinobatirira kwahuri, chii kominizimu nhasi, chii Mwari wavo, ndezvenjere sainzi. Ko tiri kumboitei zvakadaro? Ko tiri kurarama epi? Rangarirai mashoko aya nhasi. Zvino ane mhando yake Edeni. Satani anayo zvino. Muzviuru zvitanhatu zvemakore zvino akagadzira kwete kusika asi akacheyamisa nyika yose yaMwari. Zvisikwa zvake muka achidzisanganisa pakubereka achiita masanganiswa miti zvinomera vanhu kunyange kusvika pane zvekunamata Bhaibheri kereke kusvikira azviwanira zvino bindu reEdeni rizere resainzi zvinhu zvose zvichifambiswa nesainzi motokari dzedu zvinhu zvose zvatinazvo takazvipiwa nesainzi izvo zvakaitwa nemunhu zvino ane Edeni rake guru pano kuratidza kuti mharidzo iri panguva yakafanira kuratidza kuti harisi rimwe zera asi zvakazarurwa 10 tarirai pane zvekuita masanganiswa nhasi kugadzira chiri nani kana kuti chakanaka zviri nani kwete chiri nani onai vana vaduku nhasi ndakaenda nemwanasikana wangu kuna chiremba wemazino nezuro akati mazino ake akange ari kumonyoroka imwe hama zasi kutuson hama Norman vakaenda nemwanasikana wavo muduku zvino mazino ake akange ava kubudikira kunze zvino chiremba wemazino anoti iye nenguva isipi anotenda kuti munguva dziri kutevera kuti vanhu vachazvarwa mazino achingomera zvisina kurongeka chikafu chatiri kudya chikafu chemasanganiswa makaverenga here Reader's Digest mwedzi wapfuura pamusoro paBilly Graham muvhangeri anoremekedzwa manga muri kumuteerera here ndiri kumunamatira zvino kudarika kare paakataura nevaya vemakora anotenderera nevamwe vakadaro pane humwe usiku achipomera vashumiri ivava pane chimwe chinhu chakaitika kwaari rimwe ramazuva ano ndine tariro yekuti achaona nzvimbo yake apo paari cherechedzai iye zvino ari kudana kubva muSodoma guta riya rakacheyama uye zvino cherechedzai izvi muReader's Digest Billy akanga ari kutika kwazvo zvokuti akanga asagone kuva nemisangano yake zvino vakamuudza kuti anofanira kumhanya ova nemaexercise nezvimwe zvakadaro saka anomhanya maira imwe chete zuva roga roga ndinotenda ndizvo kanawo zvimwe kuti aexercise munhu aora rudzi rwese rwevanhu rwaora zvinhu zvose zvafanana sezvazvaiva munguva apo nyika yakazoparadzwa nemvura zhinji zvanyatsovhiringidzwa zvashandurwa zvasiyana nemutsara wakatwasuka umo mavakadyarirwa namwari chivi kubudikidza nesainzi nekunyengera kwamonyorotsa rudzi rwese rwevanhu makaverengawo here zvakare muzasi chaimo menyaya iyi apo pazvakanzi mumazuva ano vasikana nevakomana vadiki vanenge vasvika pazera ravo repakati nepakati reupenyu maererano nemaumbirwo emitumbi pakati pemakore makumi maviri nemakumi maviri nemashanu ekuzvarwa pafungei ipapo mukunzvera zvakavanzika pane umwe usiku ndakawana mumwe musikana ane makore makumi maviri nemaviri ekuzvarwa ari panguva yekuguma kubereka ndokumutaurira ndizvo zvaakanga audzwa nachiremba vake munoona rwakawa rwaparara rudzi rwakaora rwakananga kugehena ndinoziva kuti hazvinzwike sezvakafanira asi ndezvemubhaibheri munoona kuti ichocho ichokwadi uye kuti rudzi urwu rwatiri kurarama marwuri chizvarwa chino ichi chevanhu zvino cherechedzai nhasi kuita mombe dzemasanganiswa kuita zvirimwa zvemasanganiswa uye sainzi inonyatsodzoka sainzi imwe chete yacho inozviita inoti ndizvo zviri kuparadza rudzi rwese rwevanhu munozviverenga zvimwe chete sezvandinoita saka sei vasingazvimise nechikonzero chekuti havakwanise kuzvimisa shoko ramwari rakataura kuti zvichange zvakadaro asi kana vakafunga kwechinguvana ivo midziyo yokushandisa saJudas Iscariot vachinyatsoisa chinhu chakanzi namwari chaizoitika iri kunyatsozviita nemaitiro avo esainzi nekunzvera kwake kwesainzi nemaitiro mamwe chete aakanyengera Eva anyengerawo zvakare kereke apo Eva aiva mufananidzo zvino zvino Adhamu mufananidzo ipapo zvakare kana kuti Eva waro wekereke cherechedzai zvayakaita kubudikidza nokufamba achitsvaka zivo anodarika mutsara uri pakati pechakanaka nechakaipa kubudikidza nokuteerera kuchiyamisa kwasatani kana kumonyororwa kweshoko ramwari repakutanga. Uye zvino makereke nhasi achayamiswa. Zvino handisi kutaura vanhu, vanhu dungamunhu, ndiri kutaura pamusoro pekereke yenyika. Imwe yakamonyororwa neimwe nzira, imwe ndokumonyororwa neimwe, uye nesainzi, maitiro mamwe chete aakaita. Akaita zvaakanga ati aizoita. Satani akazviita. WaIsaya 14:12. Regai tingozviverenga kwechinguvana mubhuku raIsaya. Ngatitangirei pachitsauko 14:12. Haiwa, wawa seiko uchibva kudenga, o Rusiferi, mwanakomana wemambakwedza? Wakandwa seiko pasi, iwe wokuwisira marudzi pasi? Uye ndiIsaya achimuona muchiratidzo. Unoona muzera rakanga riri kuzouya. Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu choushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari, ndichagara pamusoro pegomo reungano yamativi ekumusoro. Chinangwa chaSatani kubva muEden chaive chekuzvigadzirira Edeni pachake nekuzvikwiridzira pamusoro kuitira kuti nyeredzi dzaMwari dzigomunamata, vanakomana vagomunamata, uye anyatsozviita. Zvino, uye mushure mekunge azviita zvino, akazviunza mukereke. Izvo zvandisiri kuzodonongodza. Angave ani wenyu anoteerera matepi anoziva nezvazvo kuti ndiyo chaiyo nguva iyo yatiri kurarama mairi, uye ndiSatani akazviita kuburikidza neurongwa hwedzidzo. Chinokwana zviri nani ichi, chiri nani icho, chiri nani? Uye vasingazive nguva dzose kuti vari kufamba vachipinda vakananga murufu, vakapofumara vachitungamira mapofu, vatungamiri venyika mapofu, vatungamiri vesainzi mapofu, vatungamiri vekereke mapofu, bofu richitungamira rimwe bofu. Jesu akati varegei vakadaro, vari vaviri vachawira mugoronga. Panocherechedzai mufananidzo wemaEdeni maviri achinyatsofananidzwa nepedyo pamwe chete kusvikira zvinopotsa zvanyengera ivo vasanangurwa. Mateo 24:24 yakataura kuti zvaizova saizvozvo. Asi ndiri kuda kuti timbomira zvishoma timboongorora maEdeni maviri aya. Uye chinhu chimwe chete kunyanya kuti Bhaibheri rinotiudza kuti shoko raMwari ndiro rakagadzira Edeni, uye kuti shoko raMwari rinotiyambira kuti rimwe Edeni raizouya. Zvino tinozivawo zvakare kuti kunofanira kuva nerimwe Edeni kana tikateerera muprofita Pauro muna vaTesaronika vechipiri chitsauko 2. Ndinokwanisa kuiverenga kana muchida. Uyo anozvisimudzira zuva iroro harizouya rashe kusvikira kwatanga kuuya munhu wezvivi. Uyo anogara mutemberi yaMwari achizvisimudzira pamusoro pezvose zvinonzi Mwari kuitira kuti iye saMwari anonamatwa saMwari. Fungai nezvazvo. Zvino Isaya 14 muprofita anoti akaona Rusiferi mumwoyo make kubudikidza nechiratidzo ari pasi pekufemera kwaMwari achiti aizozviita. Muna Isaya makore mazana masere Pauro asati auya kana kuti akada kuwanda zvakadaro. Pano zvino makore mazana masere akatevera, Pauro anomuona, anouya panzvimbo yake. Cherechedzai, zvinozoguma zvave Edeni rake. Edeni rake resainzi, nenyika yake yesainzi, nekereke mwenga wesainzi, zvose zviri pasi pesho shoko rezivo, maseminari makuru, madigirii makuru, urongwa hwedzidzo. Teerera hama hanzvadzi, mumwe nemumwe wedu achafamba nzira iyo yakafambwa naFlorence. Ndinokukumbirai nemuzita raJesu kurangarira izvi. Kwete kurangarira ini, ndiri hama yenyu. Izvi handizvo. Cherechedzai shoko randiri kutaura remuBhaibheri raMwari, uye munyatsotarisa rakanyatsosimbiswa zvakakwana mushoko raMwari pachavo muzera ratiri kurarama mariri apo patiri. Urongwa uhu zvemazviro kwazvo ndewa Antikristu mune zvahuri. Zvino anofanira kuva neEdeni, akati aizozviita rinoshokora Mwari rakapfava riri kuti aizozviita uye epano tinotarisa kunze tomuona achizviita. Azviita nemwenga wake wenjere wesainzi wesangano. Achazoguma rimwe ramazuva ano muWorld Council of Churches ichagadzirwa, ose achange ainaye. Kuedza vanhu vacho, kwete kuti vanhu vakaipa vakadyarirwa mumutsara uye vakatwasuka sechibage, asi Satani akadyara sora rinotandavara rinonzi sainzi, kunjera, dzidzo, madigirii ana chiremba. Dzimwe nguva havakutenderi mupurupiti kunze kwokunge uchigona kuratidza madigirii ako. Havana chiremba kubva kune imwe seminari pane imwe nzvimbo. Zvose zvakacheyama, kwete vanhu. Urongwa ndihwo hwakacheyama. Uye zvino chii chazvaita? Zvasvika kumusoro zvakare, uye ndokuunza pasi rose kubudikidza nezvekugadzirwa kwemasanganiswa, kucheyamiswa kwembeu yepakutanga yaMwari kupinda mune imwe nyonga-nyonga iri murima. Asi ndinofara kuti Mwari vanofunga nezvedu zvakare, zvokuti vanokwanisa kufamba pane mamiriro akadaro. Vakavimbisa kuti vaizozviita, uye vodana boka duku rinozova mwenga wavo. Cherechedzai pano zvakare zvino kuti makereke aya anonyatsofananidzira sei kana kuti maEdheni. Mwari, kubudikidza nembeu yeshoko ravo, uye pane chinhu chimwe chete chinogona kumutsa shoko iri. Zvino ndiwo mweya, nokuti ndiwo mupiwe upenyu kushoko. Uye kana upenyu huri mushoko hukasangana neupenyu hwemweya, hunobuditsa chero zviri mbeu yacho. Zvino cherechedzai zvakaitika. Mubindu reEdheni maiva neurongwa hweupfumi hwaMwari hwekusawanirwa mhaka, uye ndiro raiva rimwe remwa mwaka. Mwaka wekutanga wakanga usina mhaka. Vanhu vakanga vasingazive chivi, hapana chavaiziva nezvechivi. Vari vaviri Adama naEva vakanga vasina kusimira, asi vakanga vakavanzwa kubva pakusasimira kwavo nechifukidzo chemweya chaive kumeso kwavo. Havana kumboziva kuti vaive vasina kupfeka zvachose, nokuti vaive vakavanzwa nokuda kwechifukidzo chaMwari mupfungwa dzavo. Vakanga vasingazive chakanaka nechakaipa kuti chakadini. Uye vari vaviri vakamira vasina nguo zvakaratidza kuti zivo yakanga isati yauya kwavari. Munoona kuti vakanga vasina kusimira. Vaviri vakanga vasina kusimira uye vasingazvizive. Zvino kana mukazarura, kana muchida henyu, kana kuzvinyora pasi, kuna zvakazarurwa chitsauko 3, Mweya Mutsvene uchifanotaura nezvezera rino rokupedzisira. Kune zera rekereke yePentecost reRaodikia mumazuva okupedzisira akati, hauna kusimira, uri bofu uye hauzvizive. Heyo iyo mbeu yaMwari, pasi pekusava nemhaka, vasingazive zvachose kuti havana kupfeka, pasi pechifukidzo chemweya mutsvene chichivafukidzira kubva kuchivi. Uye zvino muzera rekereke rokupedzisira tinoona pano kuti havana kupfeka zvakare, uye havazvizive, asi hachisi chifukidzo chemweya mutsvene. Chifukidzo icho Satani akapfekera pana Eva kareko. Chifukidzo cheruchiva, chifukidzo cheruchiva. Vave neunhu hwakasviba kusvikira havazive kuti havana kupfeka. Madzimai edu mumugwagwa vaine zvikabudura, hanzu dzinokwezva ruchiva. Mumwe munhu akanditumira nyaya yaive mubepa mumwe musi yerokwe idzva iro ravari kuzopfeka, ndinofunga mainchi 14 kubva paudyu kanawo zvimwe. Uye handizive kana edu madzimai asingacherechedzi kuti chifukidzo cheruchiva. Zvino unogona kuti ndinokwanisa kuratidza pamberi paMwari handina mhosva yekuita upombwe kumurume wangu kana ini zvose izvi kunyange zvakadaro pakutongwa uchanzi uri mhombwe Bhaibheri rakataura kudaro Jesu akati ani nani anotarisa mudzimai akamuchiva atoita upombwe kare naye mumwoyo make bofu hauna kusimira uye hauzvizive kwete madzimai maduku anonzwisa urombo ari kunze uko hapana chandinovapomera kuipa kwacho uye urongwa hwekereke hunotadza kuzvicherechedza kana kuzvipikisa vovarega vachigera vhudzi ravo nokuzora pendi nezvikabudura nezvinhu zviri pasi pezita rechikristu chinhu chinonyangadza zvakadini munoona havachisina kusimira zvakare muidheni rasatani uye havazvizive havazvizive ndinotenda ndiri kuona zvichida ndichitarisa mhiri kuno duhwino kuti mudzimai ari kunze ikoko zvino dai mudzimai iyeye akangocherechedza zvaari kuita asi haazvizive haana kupfeka muviri wake wakayereswa anokumura hanzu dzaakapfekedzwa namwari nedehwe kuitira chizvarwa chino ari kuramba achingoidimbura nguva dzose haana kupfeka pasi peshoko rokuti budiriro yehungwaru dzidzo yepamusoro budiriro yehungwaru iri nani tsika dzepamusoro regai ndive nechokwadi chokuti zvanyatsosinina zvose ndezvadhiabhori uye zvichaparadzwa pakuuya kwaishe jesu zvichaparadzwa zvose hazvo hapana chinhu chimwe chete chinosara uye shamwari kwese munyika yose apo uri kuteerera kwandiri pano muphoenix fungai nezvezvinhu izvi uri pano zvine zvazvinokuita zvino jesu akataura kuti vaizonyengera vasanangurwa dai zvaigoneka mweya wokutanga waive chifukidzo chokutanga chaive chifukidzo chitsvene mweya mutsvene zvino akanga asingafaniri kutarisa kunze kwaichocho asi zvino satani paakatanga kutaura naye pamusoro pezivo akazongoita kakudongorera kaduku kunyika ndizvo chaizvo izvo mwanasikana wake kereke yakaita unofanira kuona unofanira kupfeka semutambi wemabhaisikopo kana majaya vanoita saElvis Presley kana Pat Boone kana vamwe vevanhu vaya pasi pezita rechinamato Pat Boone ndewe Church of Christ Elvis Presley mupentecost vanhu vaviri vane madhimoni avo vakandira nyika yose munyonga-nyonga inodarika zvakaitwa naJudas Iscariot paakatengesa Jesu Kristu havazvizive vakomana ava havazvizive hapana chandinacho chinopesana nevakomana ava varume mweya uri kuvaitisa izvozvo ingotsaukira kune rimwe divi iri zvishoma worega kasora kanotandavara aka kabata zvishoma kakamoneredza gunde rechibage ichi imwe nguva tarisa uone zvinoitika chibage chaparara hongu kachibata uye ndiwo maitiro akachazviita kachazviita nguva dzose evha akangodongorera kamwe chete kunyika zvinorega nditaure chimwe chinhu kwauri hama nehanzvadzi muna Johani wekutanga chitsauko 2 nendima 15 tinogona kuiverenga kana muchida bhaibheri rinoti kana tichida nyika kana zvinhu zvenyika nokuda kwekuti rudo rwamwari harusi matiri zvachose zvino shoko riri pano harirevi pasi rino ishoko rechigiriki rokuti cosmos zvinoreva urongwa hwenyika kana tichifarira mafashoni enyika nyika kana tichida maitiro ezvinhu ezuva rino kana tikafunga ino inguva inoshamisa tine zvinhu zvose izvi kana ukafunga zvakadaro zvinokonzerwa nokuti mafungiro ako akaipa akatsveyamiswa nadhiabhori kana uchida urongwa hwenyika nezvinhu zvemunyika iri pano zvino chikonzero ndechekuti rudo rwamwari harusi mauri rangarirai izvozvo mwari onai zvatakatarisa mazviri pano ndinoda kumbomira zvishoma ndigokuudzai imwe nyaya duku ndakanzwa mumwe mufundisi wemasoja akabva muhondo yekutanga yepasi rose vakanga vakanda sasatani pakutanga paakauya mubindu reEden akanga asingakwanise kufukunura mbeu dziya. Haigona kudziparadza. Asi akadzipfapfaidza nechefu. Zvino ndo kuremadza mbeu. Haina kunyatsobereka zviri zverudzi rwayo. Zvakaremadza mbeu yepakutanga. Uye ndizvo zviri hurongwa hwese uhu hwekunamata. Vachingori vanakomana nevanasikana vamwari. Asi iri kutsveyamiswa. Vanoenda kuchechi vachida kuita zvakanaka. Musisita weRoma haende kukonivhendi kuti ave mudzimai akashata. Mushumiri haapfuure nemuchikoro kungoitira kuti agova munhu akaipa. Haujoi nechechi nokukwazisa maoko nokuisa zita rako mubhuku kana chero zvamunoita muchechi mako kuti uve munhu akaipa. Unozviita kuti uve munhu akanaka. Asi kunyengereka, kutsveyamiswa kunozviita. Satani akaipfapfaidza. Maona, Mwari havana kumbobvira vava nesangano. Hapana chinhu chakadaro chero papi hapo chinowanikwa mumashoko aMwari. Mwari ndivo sangano redu. Takarongwa mavari mumutumbi muna Mwari kudenga. Ndizvozvo chaizvo. Mazita edu ari mubhuku reupenyu reGwayana. Cherechedzai. Asi onai, ndinoziva kuti zvakaoma kwazvo. Asi ndinoda kuti mutungirire kwechinguva zvishoma kana muchida. Munguva yehondo yepasi rose, mundiregereiwo nokuda kwekubva pachidzidzo changu. Asi kuti ndiite chitaurwa ichi, ndanga ndichida kukupai maonero angu ezvakaitwa naSatani muEden. Akapfapfaidza, chipfapfaidzo chechefu yakaipa kwazvo. Mungada here kuziva kuti chii chaakapfapfaidza? Ndinokwanisa kukuudzai, ndine magadzirirwo acho. Mashoko maviri, kusatenda, uko kunopesana nokutenda. Akapfapfaidza kusatenda, kupokana. Zvino sainzi yakazadza nzvimbo yacho. Apo pane chinzvimbo ichi chakapinda mumbeu. Satani akazadza chinzvimbo ichi nezivo, nesainzi, nebudiriro yehungwaru. Zvino zvakatsveyamisa zvisikwa zvose hazvo zvaMwari. Ndinoziva kuti muri kufunga kuti ndiri kukuendesai mukutsauka, asi ndiri mukutsauka nemi. Uye tose tiri pano kuti tione kuti tiedze kuona kuti tingaita sei. Hatitaure zvinhu izvi kuti tive vakasiyana. Tinofanira kunge takatendeka. Isu mumwe nomumwe tinosvika kumagumo enzira, uko kwatichapindurira shoko rose. Iye zvino tinoziva kuti manzwi edu patinozvarwa, kuchema kwedu kwekutanga kunoenda kwese patepi, kuchazoridzwa zvakare pazuva rekutongwa. Kunyange hanzu dzaunopfeka dzicharatidzwa kumeso kwako pazuva rekutongwa. Kunyange sainzi yakazviwana izvozvo kuburikidza neterevhizheni. Munoona, terevhizheni haigadzire mufananidzo, inongoufambisa. Ruvara rwenguo, nguva yose paunopfeka, mufungo wose uri mufungwa yako unochengetwa zvemazviro kwazvo murekodhi yaMwari. Zvino chinhu chikuru chiya chichanyatsoiswa pamberi pako chaipo. Dzose hanzu dzisina hunhu dzawakapfeka nguva yose pawakaenda kubabashop ndokudimbura vhudzi iroro rawakapiwa naMwari. Zvichange zvakadaro, uchazvipindurira. Haukwanise kufamba ipapo, kunyange pfungwa dzemwoyo wako paunenge uchizviita zvicharatidzwa pamberi pako. Ko, uchapunyuka sei? Ko, tichapunyuka sei kana tikashaya hanya neruponeso rwakakura zvakadai? Maona, hatisi kuzopunyuka. Mafambiro ose mufungo wese wemwoyo wakanyorwa mune mamwe maonero, kunyange ruvara rwehanzu dzaunopfeka. Television inoburitsa mavara, inozviratidza. Inozvitora yozviratidza, munoona. Uye zvinongori muchiyero chimwe chete kubva pane zviyero zvitatu zvatinogara mazviri. Maona, zvino chepfu yarova kereke, yarova nyika. Chepfu yaSatani pambeu yaisa maburi mairi. Zvino ndokuita kuti iremare, achiwedzera nokuwedzera. Ari kuwedzera kunyura mumwoyo wemakereke nemumwoyo yevanhu nezvose. Sainzi zvokuti zvasvika pokuti rudzi rwevanhu vachisanganiswa pakuberekana. Ndinotenda kuti mbeu yega yega inofanira kubereka zverudzi rwayo, uye rudzi rwevanhu nezvinomera, uye zvose zviri kusanganiswa. Zvatisvitsa panzvimbo yokuti mukudya chikafu chedu chinobva muvhu, zvinova mutumbi yedu, yaitwa masanganiswa. zvaisa pfungwa dzedu dzose. Zvino kana mitumbi yedu iri kuwa kubva pamakore makumi maviri kusvikira makumi maviri nemashanu okuberekwa nokuda kwezvizenga zvakaparara nokuda kwechikafu chemasanganiswa, ko zvizenga zvepfungwa dzedu hazvipararewo here? Hazvisi zvizengawo here zvakare? Ndicho chikonzero Ricky achimhanya nemugwagwa pano nemotokari yake yemujawe. Apo Riketa, vane Elvita nevakawanda vavo, semazita atingavadana kunzi kuno uko, vasina kusimira zvakakwana pamberi pevanhu. Vave kupenga, havachaziva chinonzi kudzikama, kana hunhu hwakanaka. Kunyaya yangu duku, mufundisi wemasoja uyu akati akange ambodzika kuchipatara, uye ndokuti vakomana vakawanda vaive varere mutende, vamwe akanga achangobva kunze. Anoti akaenda kunze ikoko, zvino mumwe ofisa akamuudza ndokuti, mufundisi, tinoda kutyaira tichienda kunze kuti tigoona nzvimbo dziri kunze uko. Vakanga vakanda uya mweya une chefu wemustard nechlorine sezvavaiita mumazuva iwayo. Zvino akati ndakaenda kunze ikoko hama Branham, ndokuti pakanga pasina kana gwati pamuti, pakanga pasina kana katsuri keuswa aive mangwanani eEster. Akati kwaiva nezvimugweje zvitsaru zvenganunu ikoko, zvino ofisa aifanira kunyora pasi uwandu hwacho. Zvino zvozoonekwa kana paine zvinogona kuitwa nezvazvo pedyo neAgon Forest guru. Ndokuti pandaive ndakamira ipapo ndiri ndoga, akati ndakatarisa mudenga ndokuti, oh Mwari, ndiyo nzira iyo zvose zviri kuzova. Ndizvozvo chaizvo, zvose zviri kuzosvika pakadaro. Zvose zvakanga zvakatsva, pasina paiva neupenyu zvachose. Huswa hwakatsva hwese, muti nemweya iya yechefu, miti yakaurayiwa, zvinhu zvose zvakaurayiwa. Zvakamonyoroka, zvakarembera, apo mbumburu nezvinhu zvakazviboora. Ndokunge kana usiri mufananidzo wenyika nhasi, apo Satani ari kupfapfaidza kusatenda kwake zvemasanganiswa zvake, sainzi yake, zivo yake, kusvikira izvo zvazvaiva pakutanga. Apo Mwari vakaisa Adama naEva mubindu, paradhiso iya yakanaka, isina rufu, isina urwere, isina kusuwa, uye zvinhu zvose zviri muuronga hwakanaka. Chionai zvakaitwa neDDT yaSatani, yave nyonga-nyonga. Hapachisina chasara mairi. Akati ndakatanga kuchema, ndakafamba ndichidzokera ndokukwezwa meso nerimwe dombo. Ndokuti ndakangoenda ikoko zvino ndokutarisa dombo iri ndokurisandudzira kubvapo. Pasi muzasi medombo mai vane ruva duku jena rakanga riri kukura, chine choga chipenyu chakanga chasara nokuti rakanga rakafukidzwa nedombo. Mwari, dombo rangu, tifukidzei nhasi. Oh Mwari, kana chefu idzi dzichibhururuka kwese kwese muzita resainzi nedzidzo, tifukidzei, ndichengetei kusvikira pazuva iroro. Oh Mwari, ndiwo munamato wangu. Zvino ndine tariro yokuti isu mumwe nomumwe tiri pasi pedombo iri, Kristu. Ndichangobva mukuparidza pane rimwe zuva, vakawanda venyu makainzwa. Ndakanga ndiri kufamba ndichidzika nemudondo ndichivhima, zvino ndakakwezwa meso kuti nditendeuke. Zvino ndakatarisa, zvino hepanoi paiva parere bhokisi kana kuti pakiti refodya risina chinhu kana zvamunoridana. Zvino ikambani, handisi kunzwa kuti ndinofanira kutaura zita ravo, asi kambani yefodya iyi yaive vane chitaurwa sefa yemunhu anofunga, kuravira kwemunhu anoputa. Ndakatanga kufamba ndichidzika ndichito topinda mudondo, zvino chimwe chinhu chakandikwezva, dzokera kupaketi riya refodya. Ndakafunga, baba vokudenga, ndiri kuenda zasi uko kune muti uya apo tsindi dziya dzakataurwa nemi dzikavapo mamwe mangwanani. Ko munondidanirei kuti ndidzokere? Zvino chimwe chinhu chakati, une mharidzo iri kuuya yemusi wesvondo, chidzidzo chako chakanyorwa ipapo. Ndakafunga, papakiti refodya. Ndakadzokera, zvino ndakatanga kufunga sefa yemunhu anofunga. Kunyengera kwakadini uku? Kana munhu ari munhu anofunga, haamboputi zvachose. Asi munoona, vanhu vanozvikabira. Ndinotenda kuti aive makore maviri akapfuura, pandaive ndiri mune imwe yemaconvention, ndakaenda kuWorld's Fair payakanga iri ku West Coast. Zvino vaiva nemufananidzo waHugh Brenner nevamwe vakawanda vavo ipapo. Zvino vezvescience nevamwe vakawanda vakanga vari muimba huru imwe chete pamusoro penjodzi yekuputa fodya, uye kuti vaikweva utsi uhu nepadombo. Zvino vaitora Q-tip votora nikotini kubva ipapo, zvino voisa pamusana wegonzo, zvino voriisa mukeji. Mumazuva manomwe rainge razara nekenza zvokuti rainge risisagone kufamba. Maona, akati akahukweva nemumvura ndokuti sefa. Akati sefa hakuna chinhu chakadaro. Akati iwe, zvino ava isainzi pachezvavo. Vakati haukwanisi kuva neutsi kunze kwekunge uine tara. Tara inogadzira utsi, uye chinhu choga chazvingori mano-mano ekuwedzera midzanga yekutengesa. Kana izvozvo, kana ini handina tariro yokuti munofunga kuti ndiri kumhura kana kuva mupengereki. Ndidhiabhore mumunhu anomuita kuti apute fodya kuti azviuraye. Paa, anoda nikotini yemutsanga mumwe chete inogutsa havi yake. Zvino kambani inouya zvino nemano aya anonyengera. Zvino voti sefa yemunhu anofunga. Saka anotozofanira kuputa midzanga mina kana mishanu kuti zvigadzire tara yakakwana mauri kumugutsa sezvawaiita neimwe chete. Vanhu vemuAmerica vachitengesa rufu kuhama nehanzvadzi dzavo. Handizvinzwisisi. Asi zvakadaro imomo ndakafunga pane sefa yemunhu anofunga iyo yakanaka. Zvino kana munhu achiputa, rangarirai, zvinogadzira kuravira kwemunhu anoputa. Zvino kana usingagone kuva nekugutsa havi yechiutsi kusvikira wawana utsi ikoko, zvino wowana, zvinofanira kugadzira kuravira. Saka unoputa midzanga mina kana mishanu, zvino wobhadhara yakawanda kudarika yawainge wakabhadharira dai wainge waputa chimonera chimwe chete. Munoona mano ekutengesa vachinyengera vanhu. Vanhu vemuAmerica, ndikafunga nezvevalley forge. George Washington aine zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemasoja ake, uye vasina shangu mutsoka dzavo nomusi uye vaitonhora kuti gadzirira hupfumi uhwo patiri nhasi. Zvino vemuAmerica vachitengesera vemuAmerica hama nehanzvadzi yake rufu pasi pemano enhema nokuda kwepfuma yakaipa. Mudzi wechose chakaipa, havi yemari rudo. Zvinhu zvacho zvose zvangove zvekupenga, vasingazive kuti chinhu chose ichi chichaparara. Asi kana ukasawana utsi, hauwane kuravira. Zvino ndakafunga pane sefa yemunhu anofunga. Sefa yemunhu anofunga. Zvino ndakatora chidzidzo changu kubva pane sefa yemunhu anofunga inogadzira kuravira kwemunhu mutsvene. Saka ndakafunga kuti masangano edu aita chaizvo zvinhu zvakafanana naizvozvo. Vanotora vanhu zvino vozvidana kuti makristu, ivo vangori zvese zvese. Sei vanowana vakawanda mumachechi avo kana kuti mumasangano avo? Tinowana vakawanda imomo nokuti tinovarega vachiuya pasi peizvi izvo nezvimwe, uye nechose hacho hazvina mutsauko wazvinoita. Chero bedzi vangoisa zita ravo mubhuku, zvinovoti tave makristu ndizvo zvoga. Oh, wakaponeswa nokutenda, unofanira kutenda. Dhiabhore anoitawo zvimwe chete. Hongu, unofanira kuzvarwa patsva, uye zvinoya kubudikidza nesefa yaMwari. Zvino pane sefa yemunhu anofunga. Ndakaibata muruoko rwangu. Haigadzire kuravira kwesangano, asi inogutsa zvemazviro kwazvo kuravira kumunhu mutsvene. Munoziva, ko mudzimai akagerwa vhudzi angapfuura sei nemusefa iyi? Ko mudzimai akapfeka chikabudura angapfuura sei nemairi kana midhebhe? Apo Bhaibheri richiti chinyangadzo kuna Mwari kuti mudzimai apfeke hanzu iyo yakafanana neyemurume. Uye ko murume uyo anofungawo chimwe chinhu pamusoro pake, anobuda kunze uko zvino opfeka semadzimai, orega vhudzi rake richikura seremudzimai kusvika zasi mumaziso ake, aine vhudzi repahuma rakapenderwa mudenga sezvizvi. Iye ari kupfeka hanzu dzemudzimai wake dzemukati, mudzimai ari kupfeka dzemurume dzekunze. Sefa yemunhu anofunga. Murume anofunga haiti zvakadaro. Kana mudzimai anofunga hazviite. Shoko raMwari harizviregi zvichipfuura. Hapana chinhu chimwe chete chinogona kupfuura nemushoko iroro. Ndiwo Mweya Mutsvene, uye unounza shoko mauri, zvino wogadzira kuravira kwemunhu mutsvene. Tarisai nhasi, Riketa ari mumugwagwa, anoyevedza, ane chimiro chemuviri chakanaka chaakapiwa naMwari. Zvino Satani ari kuchishandisa. Zvino anopfeka zvinonyadzisa kwazvo, asingazive kuti svondo rimwe chete kubva nhasi anogona kunge ari kuora ari muguva. Ndaidzika nemugwagwa kuno nguva shoma yakapfuura. Ndakanga ndiri kuparidza paconvention mune imwe Assemblies of God uko kuWest Coast, mumusangano kunze uko kuSouth Western Bible School. Mumwe mudzimai muduku akanga achifamba achidzika nemugwagwa muduku aine nguo pfupi, mabikini kana chero zvamunozvidana, nezvishinda zvainge zvakarembera kunze, akapfeka nguwani nenjombo dzemacowboy. Ndainge ndiri kukwira nemugwagwa, ndakafunga, muchinda muduku anonzwisa urombo. Mwana wevamwe amai nababa akaiswa pano kuva mwanasikana waMwari, zvino ave muteyo wepamusungo wadhiabhore. Ndakafunga, ndinotenda ndichangotendeuka ndodzokera ndotaurira mwana uyu. Airatidzika sokunge aiva wezera rasara wangu ipapo, makore gumi nemanomwe, makore gumi nematanhatu okuzvarwa kanawo zvimwe. Ndakafunga, kwete, regai ndisadaro, chichangoenda kuno kumusoro mumugwagwa. Ndonomunamatira, kana mumwe munhu akandiona ndakamira ndichitaura naye, zviri nani ndisazviite. Zvino teererai vanakomana vaMwari, ukapinda panzvimbo yakadaro, vana Jezebheri ava vezuva rino vanotambira pedyo newe. Asi munhu anofunga anotanga afunga. Anogona kunge akanaka kwazvo pachiso, zvinogona kuitika kuti ndinogona kuwana mukurumbira naye. Asi ucharasikirwa nemweya wako mukomana. Vamwe venyu imi vasikana, kune vanariki ava. Sefa yemunhu anofunga inogadzira kuravira kwemunhu mutsvene. Imi varume vakaroora, kana muchiona madzimai mumugwagwa akadaro, imi vanakomana vaMwari, hamucherechedzi here zvakaitika pamavambo epakutanga? Apo sainzi yakanga yaita kuti madzimai ange anaka kwazvo pachiso munyika yokuparadzwa nemvura zhinji, kusvikira vanakomana vaMwari vakatora vanasikana vevanhu, kwete vanasikana vaMwari. Uye Mwari havana kana kumbozvikanganwa, vakaparadza zvinhu zvose. Sainzi runako rwakawedzerwa. Zvaisiti unocherechedza runako rwemadzimai uchisimukira mumazuva okupedzisera, chiratidzo chemagumo. Mwari vakazviratidza. Saka shandisa sefa yemunhu anofunga, unozova nekuravira kwemunhu mutsvene. Ucharasikirwa nemusha wako, ucharasikirwa nechinzvimbo chako, ucharasikirwa nezvose zvaunazvo. Pamusoro pazvo, mweya wako zvichaparadza musha wako. Zvinogona kuzoita kuti mumwe murume azorera vana vako, kana mumwe mudzimai azorera vana vako. Tora sefa yemunhu anofunga, inogadzira kuravira kwemudzimai mutsvene. Paunotanga kuenda kubaba shopu kanawo zvimwe zvino vokuudza, uchatemwa nemusoro. Unoziva, tora sefa yemudzimai anofunga, izvo zvakataurwa nebhaibheri. Munoona, zvadaro wofamba uchibva pazviri. Maona, usazviite. Ndiri hama yenyu uye ndinokudai. Handina chandinacho chinopesana nemi. Mwari vanoziva, uye ndizvo zvinondiita kuti nditaure zvinhu sezvandinoita. Zvinoitiswa nerudo rwaMwari kwamuri. Kana munhu akaenda kunze uko zvino orega kukutaurirai, mufudzi wenyu okuregai muchigara nokuita zvakadaro haakudei, haakwanise kukudai. Handingada rudo rwakadaro kumadzimai. Ndinoda kuve nekuravira kutsvene kuhanzvadzi dzangu. Ndinoda kuti anyatsova hanzvadzi yangu, kwete mumwe munhu anoti mumwe munhu akataura zvokuti iye akanaka kwazvo pachiso pamwe nezvaari, uye nevana mambokadzi veruchiva vaye anoenda kwangu. Kwete, ndinomuda kuti ave mudzimai kwaye. O Ishe, ndichengetei ndiri pasi pedombo hongu. Muna vaEfeso 5:26, nzira yoga yaunokwanisa kupfuura nemudombo iri ndeyekugezwa nemvura dzekupatsanura neshoko. Ndizvozvo. Zvino usarega dhiabhori uyu achikupfapfaidza nedzidzo yake. Kwete, kwete, inokuurayira runziro yako. Usarega dhiabhori achitora izvozvo. Handiti ndiri nhengo yechechi yaipindwa naamai vangu, iyo baba vangu, iyo ambuya vangu. Usarega dhiabhori achikupfapfaidza nezvakadaro. Bhaibheri rakatotaura kare pamazera manomwe ekereke nezvinhu imomo. Yose yaenda kumbeu, ndizvo chaizvo. zvinhu zvose zvaora, zvinhu zvose zvave ronda raora. Usamurega achikupfapfaidza achiti zvakanaka maitiro epamusoro tave vakadzidza kudarika zvataire mumazuva akare. Usarega dhiabhori achiisa zvakadaro pamusoro pako. Ndakuratidzai urongwa hwake hwese hwebudiriro yehungwaru, dzidzo nesainzi ava nazvo muchechi chaimo. Zvino usateereri kune zvakadaro. Chengeta musoro wako uri kunze kwematerevhizheni aya ane tsvina nezvinhu. Chidzidzo chedu chinoti musazvienzanisi asi mushandure, kwete kupinda uchiti ndakasimbiswa svondo. Kwete, pinda ushandurwe iye zvino. Kushandurwa kubva kune zvauri kuva izvo zvinodiwa naMwari kuti uve. Zvino zvinoenderana nemhando yembeu iri mauri. Kana mbeu yanyanjere yedzidzo yakaiswa mauri, panongori nechinhu chimwe chete chainogona kuita, kukutsveyamisa ndizvo zvoga kumwanakomana kana mwanasikana waMwari. Ndicho chinhu choga chainogona kuita. Vanhu nhasi pandinotarisa kunze, vanoita sokunge vasingatombotendi kuti kuna Mwari. Mundiregererewo kutaura uku. Kana pane ari kunzwa kuti agumburwa neizvi, handireve kuti zvidaro. Misi yesvondo yakati kuti yapfuura, ndakakokwa nemwanasikana wangu kuuya kwaive neterevhizheni kuzoona kuimba kwevanamati. Ndezvesvondo mangwanani ndaida kunzwa Oral Roberts pachirongwa chake. Ndakavaudza kuti agondizivisa. Ndokuti inzwai ichi, kuimbwa kwechimbo ichi kukuru. Mwanakomana wangu aive akamira ipapo akandiudza nezvachowo zvakare. Zvino ndakabatidza terevhizheni iya. Tinorenda kubva kune mudzimai ane terevhizheni mumba make. Handitombovi nepfungwa yekuva neimwe mumba mangu. Kwete changamiri, handidi chinhu ichi mumba mangu. Ndinoiputitsa nechifefe changu. Handidi kuva nechekuita nechinhu chakaipa ichi. Kwete changamiri, asi ndokutora. Regai ndikutaurirei pamusoro penyu imi vagari vemuArizona pano. Makaona here ongororo iya pane rimwe zuva yemuzvikoro? Hamuna here? Zvikamu makumi masere kubva muzana zvevana vari kuzvikoro zvemuArizona vane dambudziko repfungwa dzisina kunyatsokwana. Zvikamu makumi matanhatu nevanomwe kubva muzana vavo zvakakonzerwa nokutarisa terevhizheni. Munoti kudini nazvo? Chitoshandisa chifefe chako, maona. Zvino usarega dhiabhori achikupfapfaidza naizvozvo. Kwete changamire. Zvino vanhu sokutaura kwandaita, vanhu vanoita sokunge vasiri kuzosvika pakutongwa. Vakomana nevasikana ava vaiva neimwe mhuri yechiIndia nezvimwewo zvinhu zvakawanda. Ndinofunga kuti mumwe muchinda anonzi Vapuru ndiye mukuru wavo. Zvino kana ndakamboona kunyangadzwa kwedzimbo dzechitendero kwechimanje manje akanga ari mabatiro avakachiita, rimwe boka ravana Riki vakamira ipapo vachizunguza maoko avo vachikwira nokudzika. Ndakoshesa zvikuru mujaya uya pano mangwanani ano aimba achiratidzika zvakadzika masemurume chaiye. Ndinozvida kana imi vana muzvina bhizimu pane dzimwe nguva pano mukatora boka ravana Riki ava vomira pano, zvinovoita ruzha nokudanidzira nokungoenderera zvakadaro. Zvino ombomira kufema kusvikira ave bluu kumeso. Zvino hakusi kuimba uku, ndiko kungoita ruzha rwakawanda rwesainzi. Kuimba mutinhimira unobva mumwoyo. Zvino ndakafunga inga zvinonzwisa urombo, inga zvinonyadzisa. Saka kosei pasi pezita rekunamata vachiita sokunge hakuna Mwari? Mumwe munhu akati rimwe zuva kumukomana anofambidzana nemwanasikana wangu, mukomana muKristu, akati akataura achitsvinyira pamusoro paAdama naEva. Ndokuti Eva achipfuura nemubindu, ndokuti vana muri kuona muti uri apo, ndokuti ndiwo wakadyiwa naamai venyu ndokubva tabuditswa mumba nemumusha. Mungazvifungidzirewo? Uyo anofanira kunge ari muKristu akaperera, anotora vimbiso neshoko raMwari ozvikandira mudanga renguruve. Vanoita sokunge havasi kuzosvika pakutongwa, asi Mwari vachaunza chakavanzika chose pakutongwa. Vanoita sokunge hakuna Mwari. Handidi kuvadana kuti benzi, nokuti Bhaibheri rakati benzi hazvina kunaka. Jesu akati hazvina kunaka usati mumwe munhu benzi. Asi mumapisarema 14:1 benzi rakati mumwoyo maro hakuna Mwari. maona iwo havasi handidi kuvadana kuti mapenzi asi vanoita sokunge ndizvo zvavari vanoita saizvozvo saka munoona patiri nhasi sokunge hakuna mwari ndiri nhengo yechechi zvino ivo vose zvose hazvo bhaibheri idambe guru kereke yedu inoziva kwairi kuenda hongu kunanga chaiko kugehena ndizvo chaizvo vari munzira mavo chaimo vachinyatsodzika nesainzi nedzidzo maseminari edzidzo yebhaibheri nezvimwe vachingovasairira vachidzika nemugwagwa mweya mutsvene hauna kana mukana wokupa chizaruro pane chipi hacho seminari yakatozvigadzirisa kare mweya mutsvene uripo kutitungamira kwete seminari kwete mabhishopi nevatariri nezvakadaro mweya mutsvene ndiye mutungamiri wedu Kaini aiva munhu akadaro aiva munamati mukuru zvemazuro kwazvo zvino kana chinamato chiri chochoga chaunofanira kuve nacho zvino mwari havana kuita zvakanaka nokupomera Kaini nokuti aiva munamati aingova munamati uye akaperera sezvaiva zvakaita Abheri zvino rangarirai akafunga nezvamwari akanamata mwari aiva nekereke akavaka aritari akapa chipiriso akanamata akarumbidza asi akarambwa hazvina basa kuti sei Isau akanzwa rwou zvakare maona chinamato munoona ndiro basa rasatani kwete kuuraya chinhu chacho chose asi kungochisvibisa ndizvo zvoga haasi kuzouraya chinhu chacho chose oh kwete makomunisti kwete kwete antikristu hachisi chikomunism bhaibheri rakati uchanyengera vasanangurwa dai zvaigoneka musacherechedza keteni resimbi asi repepo asi cherechedzai Kaini akauya kuzonamata asi aiva nembeu isiriyo maari mbeu yenyoka kushita kwenyoka kwakanga kwarira pamusoro pake nokuti akanga ari mbeu yemudzimai aiziva kuda kwamwari kwakakwana asi akaramba kukuita manga muchizviziva here izvozvo satani anoziva kuda kwamwari asi anongoramba kukuita cherechedzai akanga aona mwari vachisimbisa mharidzo yaabheri iye zvino ndinoda kuti mufunge shandisai sefa yenyu yemunhu anofunga zvino kweminiti mharidzo yaabheri yaive chaiyo iyo yakasimbiswa namwari kuti yaive chokwadi muri kuona here zvino mharidzo yaabheri yakanga yagamuchirwa uye Kaini akazviona ndokuziva kuti mwari vakanga vasimbisa mharidzo kuti yakanaka asi haana kungogona kuzviita kuzvikudza kwake kwakamudzivisa kwazviri ndizvozvo chaizvo kuzvikudza kwake kwakamutadzisa kuti azviite akaona mwari vachisimbisa mharidzo saka zvinoita sokunge iye zvino zvakaomera vanhu zvikuru kuzvininipisa kushoko ramwari ivo havatongodi kuzviita vanozvininipisa kuchitendwa chechechi chokwadi asi kwete kushoko ramwari kana uchida kuzviwana unoenda ndine magwaro pano ndiwo andiri kutaura nezvavo pano Genesis 4:6 ne7 mwari vakati kuna Kaini ndokuti seiko chiso chako chadonha seiko wakazara nehasha uchifamba kwese kwese uchangobva mukunzwa mharidzo yakukanganisa ndokuti zvakanaka ko uri kuzviitireiko seiko chiso chako chawira pasi nokuda kwekuti handina kuya kuchechi kwako saka sei wazviita uri kushandisa here sefa yemunhu anofunga maona kana kuti ko sei usina ko sei uri kuratidzika zvakadaro ndokuti kana ukaita zvakanaka enda unoita zviri kuitwa nemunun'una wako kunze uko ndichakugamuchira nokukuropafadza ndichakuitira chinhu chimwe chetecho asi haana kungogona kuzviita akati iye zvino ukasadaro chivi chekusatenda chiri pamukova zvino pavanotiudza mazuva ezvishamiso akapfuura vanoona zvichinyatsosimbiswa nokuratidzwa muri kuona zvinhu zvose izvo mwari vakavimbisa kuti vaizoita mumazuva okupedzesera azvakazarurwa 10 namaraki 4 zvinhu zvose izvi zvakanyatsosimbiswa zvakakwana dambudziko nderipi hama chii chanetsa unoona kana vakasazviita kusatenda kunova ndiko chivi panongori nechivi chimwe chete kunova kusatenda ndizvozvo chaizvo haupomerwe mhaka nokuti unonwa kuputa kutsenga kupfeka zvikabudura kuita zvose zvaunoita kwete hazvikupomeri izvozvo nokuda kwekuti hautendi dai waitenda hauiti zvakadaro maona mutendi haaiti zvakadaro anotora sefa yemunhu anofunga munoona kana kuti sefa yemudzimai anofunga chero ipi yacho. Zvakanaka, asi muri kuona chivi chiri pamukova. Zvinocherechedzai zvazvakaita kuna Cain. Uye zvichange zviri zvimwe chete nhasi. Zvakaita kuti Cain aende ari mutadzi nebwoni. Akarega kuteerera nebwoni. Munhu wese achange akadaro. Akarega kuteerera nebwoni mushure mekunge aona mharidzo yaAbheri yanyatsosimbiswa naMwari kuti yaive yechokwadi. Zvino ndokuramba kuzviita, ndokuita zvimwe chetezvo. Zvadaro akayambuka muganhu unopatsanura. Pane muganhu waunogona kuyambuka. Munozviziva izvozvo, handiti? Zvino vashumiri vose vari pano nevari kunze munyika yefoni kuri kuuya nepfenyuro ino munyika yese, munozvicherechedza here izvozvo? Kana uchizviona kuti igwaro uye worega kuzviita, Mwari nguva dzose havazo vacha, oh, unoenderera mberi ugoropafadzo. Ndizvo zvaive zvakaita mumwe nomumwe weIsraeri. Vakagara chaimo murenje, ndokurera vana, zvirimwa, ndokuropafadzwa nezvose. Asi mumwe nomumwe wavo akapatsanurwa kubva kuna Mwari zvemunaziyenda nakuenda. Jesu akataura kudaro, oh, hongu, Mwari vanoramba vachikuropafadza, asi wakatoparara zvirokwazvo. Ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri zvino. Ndizvo zvaakataura. Cherechedzai, unokwanisa kudarika muganhu wepakati. Munozvitenda here izvozvo? Kaini akazviita. Ngatingozarurai pano kweminiti. Ndine vaHebheru 10:26. Regai tione kana ndikagona kupa wana nokukasika. Bhuku revaHebheru chitsauko 10 ne ndinotenda ndima 26 ndinazvo ndakazvinyora pano. Mirai zvishoma kana mukangotsungirira neni. Zvinoregai ndingoiverenga kwechinguvana. Zvakanaka. Hepanoi apa. Nokuti kana tichitadza nebwoni, kana tagamuchidzwa zivo yezvokwadi, hakuchine chibayiro pamusoro pechivi, asi kungomirira tichitya kutongeswa nokutsamwa kunopfuta moto kuchapedza muvengi. Iyi izvanzi neshoko raMwari dzvene. Kana tikapokana nebwoni mushure mokunge tariona nokurinzwa, zvadaro tave mhiri kwemuganhu, hapazombova neruregerero zvakare nokuda kwazvo waiyambuka muganhu. O, unoti Mwari vachiri kundiropafadza? O, hongu, rangarirai Israeri vepamuganhu. Mwari pavakavapa vimbiso uko mhiri kunyika tsvene, munyika yakanga yakanaka yehuchi nemukaka. Paya apo Mozisi paakatuma Karebhi naJoshua nevatsori kuti vaende ikoko kunotsora nyika, uye ndokudzoka vaine umbowo wakasimbiswa. Guvi vavo vakati, hatigoni kuzviita, hatikwanise. Onai zvimhinga mpinyi zviriko, tinozova mipengo, tinongori netunhu tuduku utwu twekurwa natwo. Onai zvavainazvo, isu hatikwanise kuzviita, hatitombogoni kuzviita. Joshua naKarebhu vakati, tinokwanisa nokupfuurira kuzviita. Mwari vakaita vimbiso yacho. Uye rangarirai, vakadzokera. Paiva paKadesh Barnea. Zvino vakadzokera ndokubva vava vari tairi murenje. Zvino mumwe nomumwe wavo akafa uye akarasika zvemunaziyenda nakuenda. Jesu akataura kudaro, usayambuke muganhu uyu wepakati. Munoona, kana uchiziva kuita chakanaka zvinoorega kuchiita kwauri chivi. Israeri yakaita zvimwe chetezvo mushure mekunge vaona Mozisi asimbiswa. Zvino ndokurega Bharami achivapfapfaidza mbeu iya yakakosha yakasimbiswa. Mufudzi, rega kumbofa wataura chimwe chinhu chinopesana neshoko rino. Tarirai kuna Bharamu, aiva muprofita, uye akaona mbeu yaMwari ichisimbiswa. Asi pasi pesangano rake guru raigara mariri, Moabi, yakaona boka revaritairi ava vachiuya nemunyika. Akaripfapfaidza. Ndokuti, zvakanaka, mira zvishoma, tose tiri maKristu, tose tiri vatendi. Handiti madzibaba edu nemadzibaba enyu vamwe chete? Hatisi here vana vaRoti? Ko, Roti akanga asiri here mwana wemununʼuna waAbrahama? Hatisi vamwe chete here? Ngatiroreranei pakati pedu. Zvino Israeri, saEva mubindu reEdheni, akarega Satani achimupapaidza akapfapfaidzawo Israeri kubudikidza nemuprofita wenhema. Apo muprofita wechokwadi akanga ainavo aine shoko rakasimbiswa, asi kubudikidza nekunzwisisa kwezivo yavo yenjere akavapfapfaidza. Pafungei ipapo, zvino havana kumbozviregererwa. Chivi hachina kumboregererwa. Mbeu dzakaora dziri chaimo mugwara rebasa munzira yekuenda kunyika yevimbiso. Mumwe nomumwe wavo akafa ndokuora chaipo ipo pachechi mugwara rebasa vachitevera Mwari, uye ndokurega Satani achipfapfaidza nepfapfaidzo iya yenjere pavari dzidzo kunzwisisa kwenjere, achiti, handiti tose takafanana, tose tiri vana vaMwari, hamusi. Asi akarega mudzidzisi wenhema uya achivapfapfaidza nenzwisiso yenjere iya yaaiva nayo yezvaro, uye sezviri kuitwa neecumenical council iye zvino. Munoona, chinhu chimwe chete, handiti tose tichabatana musangano rimwe chete guru. Urongwa hwenyu hwese hwemasangano ndewadhiabhori, munembo wechikara mubhaibheri. Ndichava nebhuku pamusoro pazvo nenguva isipi, Ishe vachida. Cherechedzai munguva yaNoa, tichiona shoko richivakwa kuenda pamusoro pemvura. Iye zvino regai ndiite chitaurwa chidiki pano. Shoko richiiswa pamwe chete kuti rigoshandurwa kubva pasi kuenda mumatenga. Kuona chimiro chechinhu ichi, asi nenzwisiso yavo yenjere vakaseka pamberi pemuprofita Noa paakanga ari kuprofita nezvenguva yokuguma. Asi chii? Chimiro chacho chakagadzirwa neshoko raMwari ndokuiswa namo mukati nekunze nemunamato nokutenda. Zvino mvura padzakauya, kwese kunzwisisa kwenjere kwezvekunamata kwakafa ndokuorera chaimo mukati mumachechi avo chaimo chaipo panyika. Zvino areka yakafamba nepamusoro pazvo zvose. Mbeu dzose dzakapfapfaidzwa nesainzi dzakaorera mukutongwa. Ko, tiri kuedza kuitei zvino? Tiri kuedza kumisa kereke yedu here? Kana kuti tiri kuedza kumisa shoko raMwari? Ko, tiri kuedza kuitei? Chii chatiri kushanda pachiri? Tiri kuedza here kudzosa vanhu kune iri? Ko, Eva mukuru uyu ari kuedza kuita sei pano mumazuva ano okupedzesera kereke iyi? Eva, ndave kuchifanira kumira iye zvino. Hama, nokuti nguva yapera. Chingondipaiwo mamwe maminitsi anenge 15. Zvino ndichazomira pamagwaro angu pano. Hongu, zvakanaka, ndinoziva. Zvakanaka, pamwe vanhu vanoda kuuya muno kuzochenesa nzvimbo ino. Asi ndiri kungoita sokunge zviri kundiomera kuti ndimire. Ndichakurumidza. Zvakanaka, onai Eva mukuru wesainzi, dzidzo wemasanganiswa nhasi anonzi kereke. Chii chaari kuedza kuita? Ari kuedza here kusimudzira shoko raMwari? Achirega vanhu vachiita nemaitiro avari kuita, havasi kushandisa sefa yemunhu anofunga kana sefa yaMwari. Onai zvavari kugadzira, vari kuzvisimudzira pachavo. Kereke iri kudaro, mbeu yayo yakacheyama yeurongwa hwezivo zvakonzera kuti rudzi rwese rushayiwe zivo yeshoko raMwari kubudikidza nesainzi. Zvino ndave kutora zvitaurwa zviya, ndichabatirira kwazviri zvino kwenguva refu kwazvo zvino kuti ndipedze. Havazive nokuda kwesainzi. Apo Mwari pano chaipo panyika vachiita zvinhu izvo zvavari kuita neshoko ravo rakavimbiswa. Zvino havaite hanya naro, vanobva vachienda nokuti havazive kubudikidza nesainzi. Kusaziva kubudikidza nesainzi. Ndanga ndiri kunyemwerera pano nokuda kwahama Williams pano anyora pano pachimedu chebepa munogona kugara pairi masikati ose zvimwewo. Asi ndinozvikoshesa zvakaisvonaka kwazvo, maona. Asi vanhu vava vari kutadza nebwoni. Zvaunza urongwa hwese hwekereke yemunyika nhasi pakutadzira Mwari nebwoni. Handiti kungozvibatawo zvakanaka zvamazuva ose kunoratidza kwauri kuti ndere chokwadi. Zvakanaka, chifukidzo cheruchiva chakapofumadza meso ake kushoko raMwari. Zvino anozviwana asina kusimbira zvakare. Munoziva, Mwari una zvakazarurwa 3 vakati, uya utenge mafuta ekuzodza meso kubva kwandiri kuti meso ako azaruke. Munoona, mafuta ekuzodza meso ishoko rake. Munoziva vanoti, zvakanaka, murume uyu akadzidza kwemakore 40 kuti awane madhigiri ake. Iye ane B, LD, DD nezvose izvi. Munoziva zvakataurwa naJesu pamusoro pazvo, akati, regai munhu azvirambe pachake. Pauro akazviita. Unoti hazvireve izvozvo. Ko sei Pauro akataura nezvazvo zvino? Akati handina kumbouya kwamuri nemashoko anonyengera euchenjeri hwevanhu, nokuti munozovavakira tariro yenyu ipapo, asi ndakauya kwamuri musimba nokuratidzwa kwemweya mutsvene, kuitira kuti shoko renyu rigo kutenda kwenyu kugovakirwa pashoko raMwari, kwete kuratidzwa kweuchenjeri. Zvinoita sokunge vanhu varasikirwa nehunhu hwavo pamwe nokutsiga. Havachisiri sezvavaimbova. Zvaisiitika kuti muprofita akati, zvanzi naJehovha, vanhu vaidedera. Hongu, vaizviita zviro kwazvo. Vanhu vaibatikana nokuti vaitya. Asi iye zvino varasikirwa nokutya kwayo kwese. Havatye Mwari. Soromoni akati kutya Mwari ndiwo mavambo euchenjeri, kungotanga kwacho chete. Asi muprofita anokwanisa kutaura zvanzi naJehovha, vanhu voti mahara ayo. Munoona, hapana kana tariro kwavari. Ivo vanoti handiti takangwara, tiri vana nyanjere, hatisungirwe kutaura zvinhu zvakadaro. Tinoziva zvatiri kutaura. Uyewo chirevo chakare chokuti mapenzi anofamba negogodo panotyiwa kufambwa napo nengirozi. Zviro kwazvo. Zvino chii kushandurwa nokukasika? Tinokuwana sei? Chii chinounza shanduko? Mwari vanozviita nemweya weshoko ravo vanoshandura. Vanodyara mbeu yavo vokandira mweya wavo pairi. Zvino inobereka muchero. Mweya wavo mutsvene unoshandura mbeu shoko kuti iratidzwe iri yerudzi rwayo. Mhando yembeu yauri inoratidza chaizvo zviri mauri. Haukwanisi kuzvivanza. Chero zvauri mukati zvinoratidzwa kunze. Haukwanisi kubva pazviri. Haukwanisi kuita kuti muti uyo uve chimwe chinhu kunze kwezvauri. Munoona, uchange wakadaro. Mweya mutsvene unoshandura mbeu dziri mukati mayo. Hazvina basa kuti imhando yembeu. Unoishandura. Kana yakaipa, inobereka chakaipa. Kana iri munyengeri, inobereka munyengeri. Kana riri shoko raMwari rechokwadi, rinobereka mwanakomana kana mwanasikana waMwari wechokwadi, kubudikidza nesefa yemunhu anofunga. Kana mbeu ichinge yabuda, inouya naimomo, inobereka mwanakomana kana mwanasikana waMwari. Rimwe zuva nyika iri mukati murima renyonganyonga, Mwari iye zvino nazoteereresai nokuti hatisi kuzotaura kwenguva kakati rebei zvishoma. Tarirai, rimwe zuva apo nyika yakanga iri mukati nemhando dzose dzezvinamato, kugeza maoko, mapoto, kupfeka hanzu dzakasiyana nenguwani nezvimwe zvakadaro, yaive iri pakati penyonganyonga huru. Israeri yechokwadi yaMwari yakanga yatsvaimiswa kwazvo kubva pamurao nedzidziso dzaMwari. Jesu akati, imi netsika dzenyu munoita kuti shoko raMwari rishaye simba kuvanhu netsika dzenyu. Zvinotarirai vaprisita vaya vatsvene zvavanovadana. Zvino Jesu akati, muri vababa venyu dhiabhori uye mabasa ake munoaita. Munoona, ndizvo chaizvo zvaakataura. Zvino nyika yakanga iri muchinhano chakaomarara zvakadai, mweya waMwari wakafamba zvakare pamusoro pembeu yakanga yakatemerwa. Akazadzikisa ndokushandura Isaya 9:6 pavimbiso yavo. Ivo Mwari vakagadzirwa munyama yemunhu kuti vaponese nyonganyonga yenguva iyoyo. Munhu paakagadzirwa ari mumufananidzo waMwari, yepano pano yaMwari nemuprofita achifanozviona. Zvino rangarirai shoko, muprofita akafanozviona. Angori iye muprofita mumwe chete akaona Satani mumazuva ano okupedzisira. Munoona, eurongwa hwedzidzo nezvinhu zvaainazvo, urongwa hwezvinamato. Muprofita mumwe chete Isaya 9:6 akati, nokuti kwatiri takazvarirwa mwana, takapiwa mwanakomana, uye zita rake richanzi Gurukota, Muchinda werugare, Mwari Samasimba, Baba vokusingaperi, uye umambo hwake hauna magumo. Zvino shoko iri ishoko raMwari. Zvino mweya wakafamba pamusoro peshoko iri. Zvino iro ndokuumbwa mumimba yemhandara. Murume mwanakomana anozvarwa, kwete kusikwa, kuzvarwa. Satani akaedza ndokuedza zvakare kuipapfaidza. Akaenda naye kumusoro ndokuti, kana uri zvaunotaura kuti uri, zvino chindiitirawo zvimwe zvekupodza zviya pano. Ndiratidze kuti unogona kuzviita sei. Shandura ichi chingwa, aya matombo kuti ave chingwa. Rega tikuone uchisvetukira pasi kubva mudenga, nokuti gwaro rinoti uchazviita. Munoona madimoni ezvinamato nhasi achiri kungotaura chinhu chimwe chete. Kana paine chinhu chinonzi kupodza kwaMwari, epano ipakarara hama ningi ningi, regai tikuone uchivapodza. Diabhore mumwe chete akamira pana Jesu pamuchinjikwa ndokuti, kana uri mwanakomana waMwari, buruka kubva pamuchinjikwa. Shoko rakati aive mwanakomana waMwari. Mweya ukaratidza kuti aive mwanakomana waMwari. Isaya 9:6 yakazadzikiswa. Zvino pane umwe usiku, vazhinji venyu vari panhepfenyuro vakanzwa kuti takapa magwaro 60 neanoraudzira potse. Ndinotenda pamusoro pokuratidza kuti gwaro rakataura kuti aive iye. Oh, Satani akaedza ndokuedza zvakare kuita zvose. Umwe usiku arere kumashure kwechikepe akamuona arere. Zvino ndokuti ndichamuparadza izvozvi, asi akatadza. Akazama kumuedza kuti aite chinhu chisina kufanira, asi akatadza kuzviita. Sei akanga apfapfaidzwa nemushonga unodzivisa wekufanotemerwa, haigone kunyengerwa. Kwete, kwete. Shoko rakati achange ari pano. Amen. Hapana kana dimoni richamunetsa, uye hapana mumwe mwanakomana waMwari akatemerwa kuti atore nzvimbo yake akapfapfaidzwa nemushonga unodzivisa. Chefu yaSatani, vana chiremba vemasangano havatombomubati zvachose. Anofamba achienda mberi. Hapana chiri kuzomunetsa, unoona, zvakashaya basa paari. Zvakanaka, ndichakuita mubhishopi wepasi rose. Ndinoitonga yose. Kana ukangondinamata wouya wobatana neboka rangu, ndichakuita mutongi. Ini ndichasiya chigaro ndokukwiridzira. Akati, ibva kwandiri Satani, zvakanyorwa zvichinzi uchanamata Mwari shoko, uye iye oga ndiye wauchashumira. Zvino rimwe zuva pamunhu mukuru uyu ndinoda kumbogara ipapo kwechinguva. Asi rimwe zuva mweya wakafamba paari zvakare, nokuti pakanga paine rimwe shoko rakanyorwa nezvake rakabva kuna Mwari nemumuprofita akatungamirirwa kuchibayiro segwayana. Zvino mweya wakafamba paari ndokumutungamira, ndokumutumira kumuchinjikwa weKarivhari. Ipapo akafa, uye zvose zvakataurwa nezvake murufu rwake zvakazadzikiswa kuunza chiedza neupenyu kumbeu dzose dzaMwari dzakatemerwa dziri panyika. Akaunza nzira dzekuzviita. Heino imbeu, mweya unounza upenyu, zvichishandura vanakomana nevanasikana vaMwari kubva munyika iri murima renyonganyonga kuva vanakomana nevanasikana vaMwari. Musagumburwa neshoko rokuti kutemera. Ndinoziva kuti munodaro, asi teererai, harisi shoko rangu, rimwe remashoko aMwari. Munoda kuriverenga? Verengai vaEfeso 1:5 iyo. Akati temera kare kuti tiitwe vanakomana kubudikidza naJesu Kristu. Maona, regai ndizvipamure kwechinguvana, kwechinguvana, kuzvipamura kubva mupfungwa yenyu. Onai, sezvo waive uri muna baba vako pakutanga, mbeu yechizenga, manga muchizviziva here izvi mumwe nomumwe wenyu? Wakanga uri muna baba vababa vababa vasekuru vako zvakare, manga muchizviziva here? Verengai bhuku revaHebheru. Apo patinoona kuti Revhi akabhadhara chegumi pakanga ari muchiuno chaAbrahama, zvizvarwa zvina zvekumashure kwake. Apo Abrahama akabhadhara chegumi kuna Merikizedheki, zvakanzi zvakaitwa nemwana wemwana wemuzukuru zasi kwake, uye akanga ari muchiuno chaAbrahama. Ezvokaizvo, maona, wakanga uri muchiuno chababa vako, asi baba vako havaikwanisa kuyanana newe kusvikira washandurwa wave mumutumbi wenyama. Mwanakomana wangu uyo akanga ari mandiri. Ndaida mwanakomana, asi akanga ari mandiri ipapo. Maona, akanga ari mandiri panguva iyoyo, asi kubudikidza nemuchato akashandurwa akava semurume akafanana neni. Zvino akabva ava seni. Zvino unofanana nevabereki vako, unoona, nokuti zvakanga zviri mauri kubvira pakutanga. Zvino kana tiri vana vaMwari, zvizenga zvake, sezvo uri chizenga chababa vako, kwete amai vako, baba vako, chizenga chinogara muna baba, maona. Uye zvino amai vako vangova chirindiriro chakakutakura, kutakura mbeu yababa vako, maona. Uye nyika panyama ndicho chirindiriro chinotakura mbeu yaMwari, munoona. Chaizvoizvo, kwete nyika, kuti nyika yakakura sei ndezvekuti akakura sei Mwari akaigadzira. Maona, maona. Zvino kana uri mwanakomana nemwanasikana waMwari, saka wakanga uri muna Mwari pakutanga, uri chizenga chake. Kana wakanga usiko ipapo, Saka, wakanga usipo kana kuti. Hauzombo vapo. Nokuti andikwanisa kubereka. Kuva muchiuno changu, mwana wemurume uyu pano, kana murume uyu ari uko. Ndinokwanisa bedzi kubereka vanakomana vangu. Uye, vanenge vakafanana neni. Haleluya! Muri kuzviona? Vanakomana nevanasikana. Vaiva muna Mwari pakutanga. Zvino, tarirai, une upenyu husingaperi, unotaura kudaro. Tinozvitenda kuti tine upenyu husingaperi. Saka, panongori nemhando imwe chete yeupenyu husingaperi. Zvino, ndiMwari. Ndicho chinhu choga chinogara munaziyenda nakuenda. NdiMwari. Saka kana uine upenyu husingaperi, upenyu huri mauri, wagara nguva dzose huripo. Uye wakanga uri muchiuno chaMwari kusati kwambova kana nenyika. Zvino, apo shoko pachezvaro, Jesu pachezvake anonzi shoko. Uye muna mutsvene Johani 1, yakati, pakutanga kwakanga kuine shoko, uye shoko rakanga riri kuna Mwari, uye shoko rakanga riri Mwari. Zvino shoko rakaitwa nyama, rikagara pakati pedu. Ipapo wakanga uri muchiuno chaJesu, uye ndokuenda kuKaruvhari pamwe chete naye. Ukafa pamwe chete naye, ukamuka pamwe chete naye. Zvino nhasi tigere munzvimbo dzekumatenga maari. Takazadzwa nemweya wake. Vanakomana nevanasikana vaMwari, kufa naye, kumutswa naye. Chokwadi. Zvino, saka, zvino wave kukwanisa kuyanana naye. Hawai kwanisa kumashure uko, nokuti wakanga ungori shoko maari. Mbeu. Asi iye zvino akuratidza, uye zvino anoda kuti uyanane naye. Zvino akauya pasi ndokuitwa nyama kuitira kuti agokwanisa kuyanana newe zvakakwana. Munoona kuyanana kwakakwana. Oh, ini zvangu izvo zvakavanzika zvakadzika zvaMwari. Zvinoshamisa sei. Munoona Mwari havaikwanisa kuyanana mumweya. Saka Mwari vakava munhu pamwe chete nesu. Jesu Kristu akanga ari Mwari pachake. Akaratidzwa, nokuti akanga ari mwanakomana nokuti akazvarwa, asi yaingove tabanakere yekuti agare mairi. Hakuna munhu ati amboona Mwari pane ipi hayo nguva, asi uyo akaberekwa ari oga nababa, akamuratidza. Mwari akazvivakira imba pachake, mutumbi wokugara mauri, ndokuuya pasi kuitira kuti mugone kumubata. Timotheo wokutanga 3:16, pasina gakava, chakavanzika cheumwari chakakura kwazvo, nokuti Mwari vakaratidzwa munyama, ndokuonekwa nengirozi. Ndokutendwa, ndokugamuchirwa kudenga, munoona. Zvino iye, iwe uri munyama, uye iye ari munyama. Saka munogona kuyana na zvino, nokuti akanga ari chizenga chaMwari cherudo. Mwari rudo, ndizvozvo here? Uye Jesu akanga ari chizenga chaMwari cherudo. Zvino chizenga cherudo pachakaratidzwa, icho, chaiva Mwari pachake. Zvose zvizenga zvaive zvakabatirira paari, zvakauya kwaari. Vose vandakapiwa naBaba, vachauya kwandiri. Chokwadi, haifanira kunge vakatemerwa. Dai zvainge zvisina kudaro, unenge usiko ikoko. Ndizvo zvoga, chokwadi. Iye zvino tinogona kuyanana. Zvaive kubudikidza neupfumi hweshoko rake, uye iro rauri chikamu charo, uri chikamu cheshoko, nokuti aiva shoko pakutanga, iwe uri shoko, iye zvino. Maona, ndiri kuparidza manheru ano, kana kuti svondo, kana kuti rimwe ramazuva, pandino uya, pamusoro pokuti shoko chii, munoona. Uye zvino, uri chikamu cheshoko. Teererai, pane chimwe chinhu chimwe chete, chandisingagone kuita, handigone kudada, nemadzitateguru angu, kwete, ndakauya nemunyonga-nyonga, yakaipa kwazvo. Baba vangu vakanga vari muIrish, amai vangu vakanga vari mudzimai wechiIndia, vari muIndia, chikamu chavo chepakati, amai vavo vaiva muIndia, aitambira penjeni. Zvino, vose zvavo zvidhakwa, vakawanda vavo vakafa vari vaduku, vachirwa, varwi nepfuti, nezvakadaro. Hapana chandingadada nacho pane zvakadaro, nokuti madzitateguru angu nedzinza remhuri yangu rakashata kwazvo. Asi hama, pane chinhu chimwe chete chandinogona kudada nacho. Ndinogona kudada naIshe wangu Jesu, uyo akandidzikinura, uye nesimba rake rokushandura, akadyara mbeu nokufanotemera. Zvino ndakaiona, ko ndiri mwanakomana wani zvino? Hongu, ndinogona kudada naye. Uye ndapedza makore 33 eupenyu hwangu ndichidada naye. Kana akandipazve mamwe makore 33, ndichaedza kuwedzera kudada naye. Maona, ndinogona kudada natateguru wangu. Hareruya, uyo akandidzikinura. Uye, ndokudyara mbeu yeupenyu muno umu. Uye, ndokunditendera kutarisa pasi pashoko rino. Ndokutumira mweya wake, ndokuti, euno uyu, taura zvokuti. Uye, zvichaitika, ita zvakati. Uye, ini zvangu. ndinogona kudada naye kwaakazviita seiko kubudikidza nekushambwa nemvura neshoko mvura dzekupasanura ndinoshuva kuti dai taigona kuzvitsanangura vatendi vechokwadi vakatemerwa vanogara neshoko nekuti ivo chikamu cheshoko iroro o nyeredzi dziri kumbeya mbeya muchasvika riniko muchimbeya mbeya imi mamethodist baptist presbyterian vekunze chero zvaungava nyeredzi dziri kumbeya mbeya uchibva mune imwe chechi uchienda mune imwe chechi kubva pano woenda kumwe kubva pane terevhizheni uchienda pane imwe terevhizheni nyika kune imwe nyika wadini kwowauya anoshuvira kuva nekuyanana newe ari kukushuvira ari kuda kukushandura nokuvandudza pfungwa dzako kwete kukereke kana sangano asi kushoko rake iro rauri chikamu charo kana chishuwo chacho chiri mauri vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama nokuti vachazadzwa maona uye chakatumira simba rake rokushandura kuti rikubuditse kubva mukucheyamiswa kwekunamata kwauri makuri munyonganyonga yekucheyamiswa yatiri mairi mwari vakatuma simba ravo rokushandura shoko ravo rakasimbiswa rikaratidzwa kuti rikubuditse kubva mukucheyamiswa kwekusaziva kwekunamata kwauri kufamba makuri usina kusimira bofu wakasuwa uye hauzvizive pafungei ipapo vashamwari munoziva mwari vakatumira simba ravo rokushandura kuti vazadzikise shoko ravo zvino ndokushandura mutumbi wese wasara naabrahama kushandura harawa nechembere nokuti vakavimbisa kuti vaizozviita uye mwari zvavanovimbisa kuita ndizvo zvavanoita hapana chinhu chero chinhu hacho chakacheyamiswa mwari hapana chavanogona kuita nacho asi vanochengeta shoko ravo uye vanotumira mweya wavo ini jehovha ndakaidyara ndichaidiridza masikati nemanheru kuda pane vangaikwatura kubva mumaoko angu bhaibheri rinotaura kudaro o nyeredzi dziri kumbeya mbeya iwe une chishuwo mumwoyo mako unofanira kuva nacho kana kuti ungadai usina kugara muno mangwanani ano uye hawaimbova mumachechi nemaauditoriyamu aya nemuzvinhu zvauri mazviri kunze nekwese munyika kana chimwe chinhu chisina kukuunza ikoko mumwe munhu akataura newe usaende mberi pane kushambwa nemvura neshoko kunokuita kuti uchene semazaya echando o vanakomana vamwari teererai usagara mukuchamiswa uku buda makuri abrahama akatenda mwari ndokudana chose chinopesana unoti ko ndingazogona sei kuzviriritira ko ndingazoita sei zvakati iroro ibasa ramwari ko ndingazoita sei vandinowadzana navo vanozondisiya ndoga mwari vakati uyo achasiya baba vake amai mudzimai murume misha dzimba ndichavapa misha nedzimba ndichavapa vana baba navana amai nevakoma nehanzvadzi munyika ino neupenyu husingaperi munyika iri kuuya ivimbiso shamwari iyoyo o inofanira kudiridzwa vimbiso yose inoitwa namwari inozadzikiswa mbeu yose yamwari ivimbiso uye hanzvadzi chirega kugera vhudzi iro nokuti chinhu chisina kufanira pamberi pamwari chirega kupfeka hanzu dziya dzinonyangadza pamberi pake imi hama imi varume chiregai kuona nezvemasangano aya pamunoita zvinhu uye nokurega madzimai enyu achiita zvinhu zvakadaro hazvina kufanira kumakristu dzokai kushoko torai shoko iro richakura rinofanira kukura simba ramwari rokushandura rakamboriunza pakutanga angori munzira yake ari kudzoka kuzoritora zvakare zvino ari kudzokera uko chaiko kwaraimbova enoki akashandurwa kubva kurufu nesimba ramwari rokushandura ko mwari vakazviitireiko izvozvo kuti uve mufananidzo wekereke ichabvutwa iyo iri kuuya hongu eriya aiva zvimwe chetezvo mutumbi wajesu wakamutswa mushure mekunge wafa uye muguva mutumbi wajesu wakamutswa neshoko ramwari ndokushandurwa kubva pachimiro chakafa chakatonhora kumwanakomana wamwari akamutswa akabwinyiswa nokuti muprofita mapisarema 16:10 kana muchida kuinyora pasi 16:10 yakati handisi kuzosiya mweya wake mugehena kana kurega mutsvene wangu achiona kuora o mwari shoko iroro rinofanira kuzadzikiswa iro ishoko ramwari rigare mumoyo mako kana uchida kuenda mukubvutwa kana muchida kuva makristu echokwadi isai shoko iri sokutenda kwandinoita kuti aiva Ezekieri mwari vakati tora buku iro uridye kuitira kuti muprofita neshoko vagova chinhu chimwe chete uye vimbiso yose iri imomo inofanira kuzviratidza nokuti imbeu yamwari yepakutanga usarega mumwe mudzidzi webhaibheri akafunda kuti aipombe ichibuda mauri usamurega achikupapfaidza nesainzi nezivo nedzidzo zvepanyama nedzidzo tenda mwari abrahama haana kutora kunzvera kwesainzi kwezuva rake kuti ndachemberesa zvokuti ndive nemwana pandave zvino hazvichaita ndakaita zvakati zvokuti nezvokuti asi akadana chinhu chose chaipesana neshoko ramwari sokunge chaisavapo uye haana kudzedzereka pavimbiso yamwari kubudikidza nokusatenda asi aive akasimba achipa mwari rumbidzo aiziva kuti mwari aikwanisa kuita izvo zvavakanga vavimbisa vanakomana vari kumbeyambeya vakatsveyaniswa nesora rinotandavara renyika ino hanzvadzi dziri kumbeyambeya idzo nzvimbo nemafashoni enyika ino zvakutorai uye hanzvadzi inodikanwa unogona kufunga kuti ndiri mupengo wakare asi rimwe ramazuva ano pauchasangana nechakasangana naFlorence Shakarian pane umwe usiku akagarawo mukamuri ino zvakare munzvimbo ino sokuziva kwenyu kana uchinge wasangana naizvozvo uchaona kuti handini asi kuti shoko iri nderechokwadi garai kunze kwemabhabhashopu nezvitoro zvemafashoni garai kunze kwezvinhu izvozvo unoti ko sei musingavadzidzise zvinhu zvikuru kuti vave zvakati ingotangai nemaabc ako zvadaro tozouya kualgebra maona ingotanga kudzidza ndiko kushumira kwenyu kune basa naizvozvo ndinokukumbirai zvikuru kwamuri hama dzangu netsitsi dzamwari kuti imi muise muviri wenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene uye chinofadza mwari ndiko kushumira kwenyu kune basa iwe ingoita kushumira kwako kune basa mwari vachazova nehanya nezvimwe zvose zvasara munoona kungoshandisa pfungwa pazvinhu zvaunogona kufunga nezvazvo uye ugozviita handizvo here kuti hazvisi here zvisina kukwana kuti mudzimai akurire nguo dzake uye oenda kunze uko zvino oita zvakadaro apo bhaibheri rinozvitsiura hazvisi here zvisina kukwana kuti murume azvikandire muchitendwa sechatinacho nhasi nezvinhu zvose izvi pano nezvinhu zvose izvi zvekuseminari nezvinhu zvakadaro apo zvichinyatsopesana neshoko ramwari maona miromo yaIsaya aingoriwo munhu wamazuva ose aiva nemiromo isina kuchena akati ishe ndiri pakati pevanhu vasina kuchena uye ndine miromo isina kuchena ndine nhamo nokuti ndaona mwari zvino imwe ngirozi yakaburuka pasi ndokutora moto moto muchene kubva paaritari yamwari ndokushandura miromo yake kubva pamiromo yemunhu airitaira kuva miromo yemuprofita aive nezvanzi naJehovha simba ramwari rokushandura varume varedzi 120 nevatengesi vaduku vehanzu vechidzimai naivavo vakaungana pamwe chete muimba yepamusoro uye ndokuvhara mikova vamwe vavo vasina dzidzo yakakwana yokukwanisa kusaina mazita avo mwari vakavashandura kubva pakuva varedzi kuva varedzi vevanhu kubva kuva varume nemadzimai emumugwagwa kuva vatsvene vamwari vasingafi simba ramwari rokushandura pauro nhengo yepachechi presbyterian methodist baptist mupentecost kanawo zvimwe akaenda achidzika nemugwagwa aine mweya wake mukuru wekupikisa uri maari wokuti aiziva kudarika vamwe vose akange auya ari pasi pagamarieri mumwe wevadzidzisi vaigonesesa vaive munyika chii chakaitika panzira yake yekudhamasiko kuti atore boka revanhu vakanga vari kutenda shoko ramwari ari panzira yake yekuenda ikoko akaroverwa pasi uye ndokunzwa mharidzo zvino yakamushandura kubva kuva nhengo yechechi nemunhu anoenda kuchechi kuva muprofita wamwari uyo akanyora shoko ramwari mutestamendi itsva kubva kuva nhengo yechechi kuva mutsvene nyeredzi iri kumbeyambeya ngatimirei mwanakomana ari kumbeyambeya mbeu iri kumbeyambeya iri kufamba ichibva pane imwe nzvimbo ichienda kune imwe mukutsveyamiswa uku tendeukai mangwanani ano vana ndapota ndinzweise semunhu ari kuedza kumira pakati pevapenyu nevakafa kunze uko munyika uko kuri kuuya nhepfenyuro iyi kana muchiri pamafoni iwe uri kumbeyambeya munzvimbo ndapota chimbogara kwechinguvana ndinoziva kuti nguva yapera kuno kutuson kana ndine urombo phoenix Sabe 20 minutes, 12, zisati dzasvika. Uye, ndava nevanhu ava pano mangwanani ose. Ndakuitai kuti munge musiri kumabasa enyu nezvimwe. Asi tarira shamwari inodikanwa. Unogona kuzova kure naMwari nokusingaperi. Ndapota dzoka mangwanani ano. Haungadaro here? Pane nzvimbo patsime. Muchidyiro kare kare. Ndinoziva kuti ndizvo chaizvo. Mwana akazvarwa kuti aponese vanhu kubva kuchivi. Johani akamuona pamahombe kombe. Gwayana rokusingaperi. O, Kristu, nyakurovererwa wepaKaruvhari. O, ndinoda murume uyu wekuGarirea, wekuGarirea. Nokuti akandiitira zvakawanda kwazvo. Akaregerera zvivi zvangu zvose ndokuisa mweya mutsvene mukati. O, ndinoda murume uya wekuGarirea. Muteresi akaenda kunonamata mutemberi uko rimwe zuva. Akachema, o, Ishe, ndinzwirewo ngoni. Akaregererwa chivi chose uye rugare rwakadzama ndokuiswa mukati. Akati, uyai muone murume uyu wekuGarirea. Ndizvozvo zvirema zvakaitwa kuti zvifambe, mbeveve dzikaitwa kuti dzitaure. Simbaria rakataura nerudo pagungwa. Mapofu akaitwa kuti aone. Ndinoziva kuti dzaingori bedzi tsitsi dzemurume uya wekuGarirea. Zvifananidzo izvozvo neshumiro yanhasi. Mudzimai uya patsime, iye akamuudza zvivi zvake zvose, kuti aiva nevarume vashanu panguva iyoyo. Akaregererwa zvivi zvose, uye ugare rwakadzama ndokuiswa mukati. Akadanidzira, uyai muone murume uyu wekuGarirea. Mudzimai anokwanisa kuita zvimwe chete. Averenga mwoyo wako mangwanani ano. Murume, averenga mwoyo wako. O, muteresi, ngatinamatei.
I love that man from Galilee.
Oh, ndinoda murume uya wekuGarirea. WekuGarirea. Nokuti akandiitira zvakawanda kwazvo. Akaregerera zvivi zvangu zvose. Ndokuisa mweya mutsvene mukati.
Oh,
ndinoda murume uya wekuGarirea. Hamungamudewo here pamwe neni mangwanani ano? Oh, mutadzi akatsauka. Ari kumbeya mbeya. Pano? Kana kunze uku, kwaunogona kunge uri, haungagamuchire Ishe wangu here mangwanani ano? Ndiye shoko, zvino shoko raunzwa kwauri. Haungagamuchire here mangwanani ano? Chingosimudza maoko ako kana kumira netsoka dzako, kanawo zvimwe uchinamata uchiti, ndinoda kumugamuchira iko zvino. Hama, ndakagadzirira, ndiri kuda iye zvino kumugamuchira. Ungasimukawo here netsoka dzako, chero ane hake anoda kunamatirwa, uye ugoti, ndiri. Kuna matirwa waru, ndiri mutadzi, ndiri kuda, Mwari vakuropafadze ichangamiri. Mwe munhu zvakare, munhu wese, namata zvino, kwechinguvana. Oh, muchidyiro chiya kare kare, maive munyonga nyonga, munoziva, nyika ndino mayaive. Uye ndinoziva kuti, ndizvozvo chaizvo, mwe mwana muduku, akazvarwa kuti aponese vanhu, kubva kuchivi chavo. Johani paakamuona pamahombe kombe, aiva gwayana riya rokusingaperi. Rimwe chetero nhasi. Oh, ndi Kristu nyakurovererwa wepaKaruvhari. Haungamudewo here nhasi nemwoyo wako wese kuitira kuti ugofamba uchibuda kubva muchinano chenyika chaugere machiri. Imi madzimai, imi varume, oh, komagarirei pano nguva yose iyi? Zvinongoratidza kuti pane chimwe chinhu zasi mamuri. Pane chimwe chinhu ipapo chine nzara nenyota. Hawaigona kunge wagara muno kwemaawa maviri kana matatu aya. Wakagara uchivakwa chino saizvozvi. Pane chimwe chinhu haungochiteerera here nhasi? Regai mafashoni nesainzi nezvinhu zvose zvemunyika zvipfuure kubva mupfungwa dzako iye zvino. Hama inodikanwa kana hanzvadzi inodikanwa. Makereke ari kubatana, nyika huru dziri kupamuka, Israeri iri kupepuka. Zviratidzo zvakafanotaurwa nevaprofita. Mazuva evahedheni ava kupera, azere nokutyisa. Dzokerai, o, vakapararira kwenyu. Zuva rerudzikinuro roswedera. Mwoyo yevanhu yokundika nokutya. Ivai makazadzwa nemweya, marambi enyu akagadzirwa uye akajeka. Tarira kumusoro, rudzikinuro rwako rwaswedera. Vaprofita venhema vari kunyepa. Chokwadi chaMwari vari kuramba kuti Jesu Kristu ndiMwari wedu. Zvino, ichocho ichokwadi. Munozviziva tose zuva ratiri kurarama. Asi akati, kuchava nechiedza senguva dzemadekwana. nzira yemukubwinya uchaiwana zvemazviro kwazvo. Ndiro zuva ratiri kurarama mariri iko zvino. Chiedza chichavheneka panguva yemadekwana apo rima rinenge rouya, nguva dzerukunguvira nyeredzi yemadekwana. Rukunguvira nyeredzi yemadekwana, zvino shure kwezvo rima dai pakasava nokusuwa kwekuoneka pandinenge zvino ndakwira. Nokuti vose vari kunze vanotakurwa nenguva nenzvimbo, uye mafungu anogona kundiendesa kure, asi ndinoda kuona mutyairi wangu chiso nechiso mushure mokunge ndayambuka muganhu. Usanditaurire muuwandu unosuwisa kuti upenyu ihope dzisina maturo, uye wakafa mweya unokotsira, uye zvinhu hazvisi sekuoneka kwazvo. Hongu upenyu ndehwemazviro kwazvo, uye upenyu hwakaperera, uye bwiro handiko kwahunoperera, nokuti uri guruva unodzokera kuguruva, hazvina kutaurirwa kumweya. Upenyu hwevarume vakuru hwese hunotirangaridza tinokwanisa kuita kuti upenyu hwedu hunakisise, uye onekedzo dzinosiya shure kwedu matsimba etsoka pajecha renguva, matsimba okuti zvichida mumwewo nengarava ari kufamba nepamvura dzeupenyu dzinokuperera, hama inosiririsa yawirwa netsaona panyanza achiona achakurudzirwa zvakare. Ngatipepukei zvino tichishanda nemwoyo pane chose chinopikisa. Musaita semombe dzisingataure dzinotinhwa, asi iva gamba mukurwa uku. Mwari vanodikanwa, ndevenyu. Ndaona varume vaviri vachisimuka netsoka dzavo, Baba. Ndinonamata Mwari kuti mugovatora iye zvino. Vanoda kuva vanakomana venyu. Vapepuka kubva pakusaziva kweupenyu hwavanga vachirarama, uye zvino vanoda kuvandudzwa kuitwa vatsva nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene pamusoro pembeu iyo yadyarwa mumwoyo yavo zuva rino. Mwari wokusingaperi, musiki wezvinhu zvose, imi makagadzira shoko renyu, uye ndinotenda kuti maiziva kuti varume ava vaizoita izvi mangwanani ano. Ndinonamata Ishe kuti muchadiridza shoko iroro masikati neusiku, uye morega kuti Satani ari kwature kubva mumaoko enyu. Dai ukava muti wokuti dzimwe nguva muparadhiso yaMwari kana wadzoreredzwa wese zvakare, nokuti shoko renyu harigone kukundika zvichava saizvozvo zvakare. Nokuti nyika ino, uye kuchange kusina mhando yakadai yebudiriro yehungwaru munyika iri kuuya, kuchange kusina motokari kana chero chakaitwa nesainzi, kuchange kusina zvinhu zvakadaro munyika iri kuuya, asi ichange iri mhando yebudiriro yehungwaru yaMwari pachavo, iyo yavachaisa mukutonga uku kunobwinya. Nokuti mubudiriro ino mune urwere, rufu, kusuwa, makuva nekushayiwa, asi muumambo uhu huri kuuya hapana rufu, hakuna kusuwa, hakuna urwere, hakuna kuchembera. Mwari, zvose zvichange zviri zvitsva ikoko mubudiriro yenyu. Mwari, tishandurei nhasi nesimba renyu nokuvandudzwa kwepfungwa dzedu, tibve pazvinhu zvisina maturo zvenyika ino zvino kushoko raMwari, uye dai tavandudzwa nesimba raMwari rokushandura pambeu iyo iri mumwoyo yedu, kuti tinotenda kuva zvisikwa zvinonzi vanakomana nevanasikana vaMwari. Uyo ndiwo munamato wangu kwamuri, Baba, kuvanhu ava, nemuzita raJesu. Amen. Zvino kunemi imi kunze pane penyuro, chero kwauri, ndinoda kuti ugamuchire Kristu kunze uko semuponesi wako, uye ugozadzwa nemweya wake. Mashoko ataurwa mangwanani ano dai akadonhera mumwoyo mako, uye dai ipapo wagamuchira Jesu, zvino iwe tarira upenyu hwako zvino ugoona hwaucharama pamberi apo, uye utore sefa yemunhu anofunga pano. Ukazviona uchiita chimwe chinhu chinopesana neshoko rino, ibva pachiri nokukasika. Maona, nokuti pane sefa inochengeta rufu kubva pauri, ndiro shoko raMwari. Mashoko ake upenyu, uye anokuchengeta kubva kurufu. Imi vanhu vari pano zvino vari muauditorium, ndakuchengetai pano kwenguva yakareba. Ndinokutendai nokuva kwenyu pano. Ndinonamata kuti Mwari vasarega mbeu yavo ichifa. Ndine tariro yokuti hamufungi kuti ndinomira pano kuti nditaure zvinhu izvi kuti ndigova ndakasiyana. Ndinozvitaura nokuda kwerudo, uye ndichiziva kuti ndeapo pandinenge ndiri munhu anofa sezvandiri zvino, ndiyo nguva yoga yandichakwanisa kuparidza kuvanhu. Uye ndinoda Jesu Kristu, ndiye muponesi wangu. Uye rangarirai, ndingadai ndiri kunze uko mumugwagwa dai kwainge kusiri kuita kwake. Ndingadai ndainge ndiri kunze uko, vabereki vangu vose, vanhu vokwangu vose vaive vatadzi, asi Mwari nesimba ravo rokushandura. Ndinoziva kuti zvakandiita ini chisikwa chakasiyana, uye ndinogona kukupanga zano kuti rakanaka uye rinokuchengetedza nguva dzematambudziko kunyange parufu pamukova hautye hapana chingatipatsanure kubva parudo rwamwari rwuri muna Kristu dai mwari varopafadza mumwe nomumwe wenyu nokukupai upenyu usingaperi vangane vari munhu vasina mbeu yamwari rubhabhatidzo rwumweya mutsvene ungasimudza here ruoko rwako uchiti ndirangarirewo hama Branham kuti ndizogamuchira mweya mutsvene uya iye zvino chitora shoko mumwoyo mako uye ugoritenda zvino kana iwe unokwanisa kuzvitarisa enda unotarisa pachiringiriro zvino unogona kuona pauri unoona unogona kuziva unoti zvakanaka handina kusimudza ruoko rwangu nokuti ndinotenda kuti ndinawo zvitarise muchiringiriro zvino woona mhando yemweya uri kukunyengera unoona mafungiro akanyengereka pane nzira inoita sekunge yakanaka kumunhu asi magumo ayo inzira dzerufu ichokwadi here zasi pamuchinjikwa pakafira muponisi wangu zasi uko ndakachemera kusukwa kubva kuchivi ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa kubwinya ingovharai maziso enyu kuchinguvana zvino uye ingorwimba kwaari ngatingosimudzai maoko edu mudenga kubwinya kuzita rake zita rake rakakosha kubwinya kuzita rake ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa kubwinya kune rake ndiri kuda kuti imi makristo ugwina nechishanu imi makaponeswa ndakaponeswa zvinoshamisa kubva muchivi Jesu mukutapira anogara mukati ipapo pamuchinjikwa paakandipinza mukati kubwinya kuzita rake kubwinya kuzita rake zita rakakosha kubwinya kuzita rake ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa kubwinya kuzita rake ropa rine chizenga cheupenyu mariri munoziva izvi zviri kune avo vasingamuzive uya kutsime iri rakapfuma kwazvo rinotapira kandira mweya wako unonzwisa urombo patsoka dzemuponesi zvikandire munhasi uye ugokwaniswa kubwinya kuzita rake kubwinya kune ngatikotamisei misoro yedu zvino patiri kuchiimba kubwinya kuzita rake ipapo pamwoyo wangu ropa rakaiswa kubwinya kuzita rake munomuda here Pauro akati ndichaimba mumweya ndichanamata mumweya ngatichiimbei zvakanyorovera kwazvo zvakare takasimudza maoko edu munoziva dambudziko racho isu vanhu vepentecost tarasikirwa nemufaro wedu tarasikirwa nemanyawi edu sokutaura kwakaita Billy Graham pane umwe musiku avo vaparidzi vane makora anotenderera vachienda zasi kumaodzanyemba vachiombera maoko avo vachitsika-tsika pasi netsoka dzavo vachidzana vakanga vaine chimwe chinhu chavaifarira saka hongu ndine chimwe chinhu chandiri kufarira maona maona hongu tarasikirwa nemanyawi edu iye zvino ngatingosimudzai maoko edu musanetsika nemisodzi hapana zvainokanganisa munoona hazvikanganisi uyo anoenda kunodyara nemisodzi pasina kupokana anodzoka zvakare achiunza zvisote zvakakosha zvakanaka kubwinya kuzita rake zita rakakosha kubwinya kuzita rake ipapo pamoyo wangu ropa rakaiswa kubwinya kuzita rake kubwinya kune rake oh mwari mwari ngavarumbidzwe kubwinya kuzita rake nyudzai mbeu ishe mumoyo kumoyo wangu ropa rakaiswa kubwinya kuzita rake